Be seated.
Garai pasi. Zvakanaka kudzoka zvemanheru ano. Tichitenda kuti tine mukana uyu zvakare wekushumira Ishe. Zvino mushure mokukuchengetai kwenguva yakareba manheru apfuura, ndinofunga kuti zvinenge zvisina kunaka kukuchengetai kwenguva yakareba zvakare manheru ano. Ndanga ndingori kumashure uko ndichinzwa imwe hama yatinobatirana nayo munashe, uyo achangobva kuIndiana, akadenwa nechiroto chisinganzwisisike. Haana kumbobvira akambova muShreveport kumashure muupenyu hwake, asi akarota pane umwe usiku kuti akauya kuShreveport kwete nemotokari yake. Akauya ne kana kuti akauya pamwe panzvimbo kune imwe chechi pandainge ndiri kutaura. Ati, mushure mokunge ndaparidza nokunamatira vanhu, ndakati, chimwe chinhu chiri kuzoitika. Ati, iye akadzoka zuva rakatevera. Zvino ati, iye aiziva chivakwa maratidzikiro acho, ndokuti pane Civic Auditorium mhiri kwemugwagwa, asi havana kumbopinda muauditorium iyi, ndokuti yaive kune divi iri muchivakwa chematombo chaive nenzvimbo inogarwa, uye chivakwa ichi chaive chakangomira sezvizvi. Zvino uyu mukomana muroti, ndakaona zviroto zvake uye ndokuziva kuti ndezvechokwadi. Zvino pausiku wekupedzisira kuti ini ndakanga ndiri kutaura pamwe nokunamatira varwere. Zvino ndakati, chimwe chinhu chave kuda kuitika, uye zvakanzi kuikwa sekurira kwemutinimira, uye ndokuti vanhu vakatanga kuchema, uye ndokuti zvino kutinira kwakakatanga kuenda, saka ndokuti kwakaita inzwi ndokutanga kutaura. Ati, kutaura kuya kwaifamba nepamasimbi aya mahwindo kumusoro kuno, kwakauya kubwinya kwamwari kuchipinda mukati kuri muchimiro cheshongwe yemoto. Haasati amboiona, akatinzwa chitaura nezvayo, asi haasati amboiona pachake. Zvino ndokuti heyo iyo payaiva ndokuuya nepamahwindo ndokukwira saizvozvi, zvino ndokugadzira chiedza chiya sechamunoona mumufananidzo nepamusoro chaipo peungano pano. Uye ndokuti yakanga iri kuita ruzha rwekutaura chimwe chinhu, uye ndokuti ini ndakamira ndokuti uyu ndiJehovha Mwari. Zvino ndokuti iye akarangaridzwa nezve paakanga ari kufunga nezvayo apo Mozisi akadana akabudisa vanhu kubva muIjipita. Zvino vakati, regai Mozisi ataure, uye kwete Mwari, zvimwe tingafa. Iye ndokuti munhu wese akanga akarara pasi maoko avo ari mudenga vachidanidzira, ndokuti iye akanga ari kudanidzirawo zvakare, Ishe Mwari, ndinokudai, ndinokudai. Zvino mudzimai wake akamuzunguza ndokumumutsa. Ndiri kumuona achidzika neparufambwa napo iko zvino hama Jackson aimbova muparidzi weMethodist. Zvino anga akakanganisika zvikuru kusvikira akazouya kuno. Zvino ndokuti paafamba achipinda, iye akatyamadzwa zvikuru chaizvo, izvo semaonero aakanga azviita muchiroto. Ane zivi zvazvinoreva, Ishe havana kuzvipa kwandiri, asi chimwe chinhu chinogona kuitika. Tichiona kuti hama Jackson vakazvirota, tichivaziva semunhu akatendeka wemazviro kwazvo, wemazviro kwazvo muranda waMwari. Uye ndinovaziva vachirota zviroto vachiuya kwandiri, uye Ishe vaindipa dudziro zvichiva zvakangoita saizvozvo. Kunyange pane imwe nguva enda kwangu kuArizona vakawana chiroto chaizvozvo. Zvino vakakanganisika zvikuru vari pamwe chete nemudzimai wavo vauya naye vari kuzosununguka nenguva isipi, uye nzira yoga yavaikwanisa kuenda nayo kwaiva kuenda nendege. Vakanga vasina kana kobiri rokuisa. Zvino mumwe munhu akavapa mari yacho, uye saka zvakanyatsoshanda nenzira isinganzwisisike kuitira kuti chimwe chinhu chigoitika. Tinotarira kudaro, hatisi kungonyatsoziva izvo zvatichapiwa naShe. Zvino tinotenda Ishe kunge tiri kurarama muzuva rino ratiri kurarama mariri kudzoka kwaJesu kwave kutosvika. Sokutaura kwandakamboita kare, ndiyo nguva hurusa munhoroondo yose. Ndingasva hangu ndararama munguva ino pane imwe ipi zvayo nguva kuu panyika. Ndiri kuona pano pamberi pedu zvakare manheru ano pane shamwari yangu yakanaka hama Dhau. Ndataura nezvavo muauditorium mangwanani ano. Hama Dhau vane makore 93 okuzvarwa nhasi. Zvakaropafadzwa zvakadini. Vanopa upenyu hwavo hwakareba pakupa mbiri nokurumbidzwa kwaMwari. 93 nhasi. Makorokoto ebhavhadhe kwamuri, hama yangu. Uye ndinoziva kunze nezasi nekwakapoteredza uko kwavari kuteerera kuno manheru ano vanoshuvira hama Bill Dhau, mumwe makorokoto ebhavhadhe. Ivo ishamwari chaiyo yepedyo yaOral Roberts, vakawanda vakabatsira, vakawanda munzira yeivhangeri nezvimwe zvose. Isha mwari yedu huru. Tinofara kuona hama meni. Pano, mumu mparidzi wechimethodist, akaponeswa, ndoku babatizwa nemweya mutsvene, uye nemuzita raJesu Kristu, agere pano. Variwo zvakare, mumwe wevanobata, pamwe chete nesu, anobva kuIndiana. Uye ndinonzwisisa kuti, hama Hickerson, vagere pedyo navo, mumwe wemadhikoni edu, anobva kuJeffersonville, Indiana. Vari kuteerera kuno kumusoro, ikoko, manheru ano. Uye ndinonzwisisa kuti, hama Wheeler, mumwe wemamwe madhikoni edu, pane pavari muno. Uye ini harisati ndavaona pavari pari zvino. Mumwe munhu ari kunongedzera mumwe wake uko. Zvino ndichavabata mushure mechinguvana. Vagere uko, necheuko kurudyi hongu. Hama Bankswood, kana muri kuteerera manheru ano, mukoma wenyu aive pano, zuro manheru. Ndakamuona padaibuda, hama Lyle. Jehovah Witness, boka rose rakatendeuka. Laile akaunzwa nokuda kwechiratidzo chakabva kunashe. Laile akanga akagara muigwa ipapo nezuva iruriya apo zuro wacho akaudzwa kuti chimwe chinhu chakanga chiri kuzoitika maererano nokumuka kweupenyu. Aive muJehovah Witness wemazviro kwazvo zvakare. Asi mangwanani aya agere ipapo achiraura zvino akabata. Saka akanga aine zirauro guru riya remhando yekuKentucky, munoziva, guru zvino kahove kaduku kakarimedza. Zvino akangodhonza nyama dzemushaya nematumbu nezvose kunze ndokuikandira kunze mumvura kahove kaduku kesunfish. Zvino akati, saka muchinda muduku wafura bara rako rekupedzisira. Iduku ichipidiguka pidiguka pamvura yakafa mepo ndokuifuridzira mukati nemamwe mahapa. Uye nezuro wacho, takagara ndakati, mweya mutsvene uri kundiudza kuti, pachava nerumuko, wekamwe kamhuka kaduku. Zvichida pachava nemwana wekakadzi, kana ndichinge ndadzokera kumba, nokuti zvakango, patanga tiri kuedza kuchera zvokuraurisa hove, hama Wood pamwe neni, avo vari kuteerera manheru ano, musikana wavo muduku, uyo ave chimandara, agere pano, akavimbisana nemusoja murefu, pavainge, akauya akati, baba, iye, nemwe musikana muduku, ndokuti isu, zvino, chero munhu upi zvake, anogona kugara, nechero mhando yemhuka yaanoda. Asi ini zviro kwazvo, handidi katsi. Saka iye, kana kuti, hapana muBranham. Saka isu, iye akati, oh, tawana katsi inonzwisa urombo kunze uko baba. Yadya chimwe chinhu. Uye yave, mumwe munhu aipa chefu, yakazvimba zvikuru. Akati, baba, iri kuzofa iye zvino, tinogona kuwana here bhokisi duku, zvino toichengeta. Kwezvimazuva, ndakati, regai ndione katsi yacho. Zvino vakaenda, ndokunotora katsi yacho. Ndakaona zvakanga zviri kuzoitika. Saka, ndakamupa bhokisi. Zvino mangwanani akatevera, maiva nevana vekatsi, vanenge vanomwe, kana vasere imomo, munoziva. Saka mukomana wangu muduku, Joe, akasimudza kamwe kacho mudenga, ndokukadzvanya, ndokukadonhedzera pasi, uye ndokungo, kamuchinda kaduku aka, kakarara ipapo, kachingozvonyongoka, akakauraya. Zvino ndakati kune hama Lyle, mukoma wavo, ndakati, munoziva, zvinogona kuitika kuti, pamwe kamwana kekatsi kaya, kachamuswa, sokuona kwataita Ishe, vachiita zvinhu. Hama Lyle, vachingori vatsva mukutenda. Mweya mutsvene wakanga uchangovaudza kuti vaive vakaroora uye nezvavakanga vaita, nezvakaipa zvavainge vaita, zvinhu zvavakanga vaita. Saka vakafunga kuti, hama Banks vakanga vari kundiudza zvinhu zvacho. Asi pavakanyatsomufumura zvino ndokumuudza zvaakanga aita usiku wapfuura, zvakabva zvamukurira, akatadza kuzvibata. Zvadaro, mangwanani akatevera, vatairaura usiku wese notuhove tuduku, tainge tichibata tumwe twekuraurisa. Asi, akangokandira kahove kaduku akamuvura, ndokugwina-gwina, ndokupinduka. Kuda hafu yeawa yakatevera, takanga takagara ipapo, uye ndakati, hama Lyle, marega hove ichimedza chirauro dzamara chasvika zasi mudumbirayo, maona. Ndakati, torai shinda ichirauro pano, ikandirei nepamusoro, pechokuraurisa sezvizvi. Painongochibata, ndakati, zvino ingorambai makaibata, uye zvadaro, mozo iunza mukati. Ndakati, iye, musaidhonzere kunze saizvozvo, haichimedze, munobata hove yacho. Ivo ndokuti, zvakanaka, vaiva nezishinda guru rokuraurisa, raive rakarembera, ndokuti, aya ndiwo maitiro atinozviita sezvizvi. Saka, sezvinenge nguva iyoyo, ndakanzwa chimwe chinhu, chichibva nepamusoro pegomo, kumusoro ikoko, chamupupuri, chakanga chichitenderera, tenderera. Echinoi chakauya zasi saizvozvo, zvino mweya waMwari wakauya pamusoro peigwa, ndokuti, simuka, umire netsoka dzako. Ndokuti, taura kuhove iyo yakafa, iti, ndinokudzosera upenyu hwako. Zino hove duku iya, yakanga yakarara ipapo kwe half ye hour, ura wayo huri mkanwa mayo ni nyama zemshaya. Ndakati, kahove kaduku, Jesu Kristu akudzosera upenyu wako, rarama ni muzita na Jesu Kristu. Kaka pidi guka ni msala wako, zino ndoku zika ni mvura, ndoku ye ndakachimanya soku kwanisa kwako kweze. Ama laeli, pane pamuli yeri pano, da, ndakakona ine zuru maneru, kunyanga wali mkati, kunzika na chiri pavali, simu zairu woku rwenyu, utindiko kuonai. Barikoni, matikudini, mbari, oh, hongu, kumisoro soro, mbarikoni, ni mwema windu kumashure uko, diye munu wacho, we Jehovah Witness. Wakati, hama Branham, wakanga wali mshamisika kwazo. Wakati, oh, zaka naka kwa pano, andizo ere. Wakati, muno kumahere kuti, zanga lichirevera ini, kuti, nana kaweka duku kaya, nikati, wafura bara rako, rukupesera. Dokuti izozo, zarevera chime chino, kwa ndiri ere, ndikati. Kwete, kungori kusimbisa. Wakanga, machinitseka, nukuna kwazo. Saka patino famba zino, uona zini izozo chitika, uchiziva, zino, chingo fungai, chicha zairatiza. Ndaevane vana waka wanda, vano gwina, waka nyoro kwa pamsara wukuna matirwa. Ichi unamatira, azichira tizo pachaka uya, chaeve cheka hove katuku, kakareba kuda sejiji, kakareba kuda mainchi maviri, kana matatu. Zaira tizika sokunge, chiraoro chaeve chaka kura, se zaive zakaita hove yacho. Asizwa zaiva, kwaeve kukuradi zaikuti, muarivano tarisa, kune zinu ziduku o zakare. Maona, remezuwa wanu, vanima perembuzi, vaive marere, vaka teke shira mnika yose, vaka shandi sasimbaravo, dogu isa chituko pamuti. Wakatanga kusawa, apo paenge paine vanu varere kwese, vachida simba ilu uriro kupoza. Asimuri kuona, vaira kurati za kuti ivo, di mwari pamsoro pezinu zose, zingawe ziduku, zingawe zikuru, chero za zingawe, vachiri mwari pamsoro pezinu zose, risi kwa zose. Saka tinova adano kuti, zino tipa kuziva kuti, kana vaine hanyga, yokutaura shokore upenyu, ukahove kaduku, kasina hako basa, kaere kakarara ipapo kakafa, pamvura kwe half ye hour, vano kwanisa zino kwazo kutaura upenyu, muvana vavo. Zvisine kuti mutumbi wako, hautarike chipunu che guruva, vacha taura, uye, ichava pindura rimuzova. Ivo ndimwari, avo vane hanyga nezino zose, Zose zatino ita, zose zatino taura, zose vane hanywa. Zino ngati kota misei misore yedu, kwese. Andizile zino tisari tanamata, kana paine mume munu, maneru ano, vano wafarira, asina zino, ausati wazichenge teranjimbo, yekune ime nyika, watichazo waona. Unoziba kuti, au kwanise kupinda imomo, usina kuchengetesa nzvimbo. Uye hausati watu wazviita, asi unoda kurangarirwa mumunamato zvino, kuti zvinhu zvose zvichagadziriswa pakati pako naMwari manheru ano. Ungasimudza ruoko rwako here? Unoti, ndirangarireiwo Ishe, uri ingomurega aone ruoko rwako. Mwari zviitei. Baba vokudenga, apo takamira manheru ano, pakati pevapenyu nevakafa. Nezinu izi, ziri kuitika mazva ano, risinga nzguisi sike, icho kwadi, azi nzguisi sike, asimari, munoziva kana zizu icho kwadi, kana kutikwete, jimi mutongi akayereskwa, wema tenga ninyika. Uye tinotaura izi, Ishe, kungokuru zira wanu, zimeze zinu izo imi, makati ratiza, kuitira kuti, makuru zirwe, kukudai, nukukutendai, kukushumirai. Uye nogu ziwa kuti, azinei kuti chaitwa chacho, chidiki zakadini, chakanaka, kana chakaipa, munu zuona. Ndino na matamwari vanudikanwa, kuti mcharopa fadza, rimwe ne rimwe, rema woko aya maneru ano. Uye ne munu mkati, ne mwea, wakulu zira kuti, ruwoko urguru, uye ndi mdenga. Uye ndino na mata, mwari, kuti uno ndio uchawa usiku, uopa chaitwa, chengetezo zao, zenjimbo, munyika irimiri kwerwizi, zitei. Hodzai vanorwara nevanotambudzwa Ishe. Vose pano, vose kunze kwese, munyika, uko ne penyuro, kuburikidza nenare dziri kupinda. Ropafadzai avo vari kunze uko, vasati vaponeswa, nzira yose, kubva kuCalifornia, kusvika kuNew York, kubva kuCanada, kusvika kuMexico. Itai ishe kuti munhu wese ari pasi peruzha rweinzwi redu manheru ano vachaponeswa kubva kuzvivi zvavo vagopodzwa kubva kuurwere hwavo nokuda kweupo hwenyu hwamwari uye uyu wedu hama Jackson uyo wabhururuka nzira yose kuuya zasi kuno chiuru chemamaira kuti vazava pano nokuti chimwe chinhu chadenha mwoyo wavo zvisinganzwisisike uye vacharota zviroto nokuona zviratidzo mwari vanodikanwa mazvichengeta chiri chakavanzika kwandiri zvazvinoreva handizive asi kana mucharishanyira ishe gadzirirai mwoyo yedu zvino kuitira kushanya uku kuti tigova pasi pekutarisira tisiri kuziva zvamuchaita uye tisingazive kana mavimbisa kutishanyira nechiroto ichi hatizive asi tiri kungotaura tichidzokorora zvinhu izvo zvatinonzwisisa kuti makavimbisa kushanyira vanhu venyu uye tinonamata kuti mugozviita mazviro kwazvo kwatiri pano nemuzita rajesu kristu tazvikumbira amen zvino manheru ano mushure mekukuchengetai kwenguva yakareba zvakadaro manheru apfuura nemangwanani ano zvino ndave kuita sokuti shoshomerei ndine chidenga chiduku chevhudzi chandinacho chandinopfeka pane mhanza yangu pano kana ndichiparidza asi ndachikanganwa nguva ino zvino mhepo iyi iri kupfuura nemumahwindo aya yatanga kundipa kakushoshomera zvishoma ndaitozovhara misangano asi kubvira pandakawana ichi zvadaro handinetseki naye zvachose ndinongoenda mberi zvino ndakachikanganwa uye chaka ndineita sokuinzwa saka minamato yenyu tichaikoshesa uye zvino aya masevhisi maviri zuva roga roga ayo avari kuita sokunge munoziva kana uchinge wafamba mamaira akawanda zvino unogona kuzviona zvino kunemi vanhu vari mucalifornia nekunze uko muarizona tose tinotumira kwaziso kunyika yose hama leo neboka rakamirira panashe musoro uko kuprescott vakokwa zvino nemi mose vanhu makapoteredza phoenix svondo rimwe chete kubva manheru ano tichange tiri uko kuyuma pamabiko vatengesa matikiti avo ose ikoko uye vawana imwe auditoriyamu yakadarika pakukura uye havakwanisi kuisa vanhu saka kasikai kuuya imi mose kuti mupinde mukati zvino tiri kuzoenda kulos angeles tichibva ipapo muvhuro unotevera svondo inotevera mugovera manheru uye saka tiri kutarisira kukuonai mose ikoko maropafadzo akapfuma amwari azorore pamuri kunemi muri kunew york uye nemi muri uko kwakapoteredza muohio nenzvimbo dzakasiyana-siyana nenguva iyo pandichada kuparidza maridzo yemuhwezhwa wenyuka chikara pakutanga nechikara pakupedzisira patebhenakiri bili achakutumirai karugwaro kezvazvo pandichange tiri kuzotaura nokuti ndinozviita mutabhenakeri nokuti ichange ichatangira pamaawa mana kana kudarika pakureba saka zvino saka ndiri kuda imi pano nekwese kwamuri iye zvino kuzarura kubhuku rajobho bhuku risinganzwisisike zvikuru kuparidza kubva mariri asi ndiri kungoda kushandisa zvinyorwa zvishoma pano zvino uye zvino mangwanani pano patabhenakeri pachange paine shumiro yesunday school patinotanga pano nenguvai 9:30 uyezve ndine mukana wokuparidza pano zvakare mangwana uye ishe vachitendera ndanga ndichida kutaura pamusoro pechidzidzo kana ivo vachida iye zvino sokunzvera kwandanga ndiri kuita masikati ano kukuratidzai kuti pane nzvimbo imwe chete bedzi apo mwari vanosangana nemunamati bedzi uye nokugona kukutaurirai kuti nzvimbo yacho ndeipi uye kuti zita renzvimbo yacho nderipi apo mwari vanosangana nemunamati uyezve mangwana manheru ndichakumbira fevha iyo yeshumiro yekupodzwa uye ndinoda shumiro yakare yekupodzwa uye kana ishe vachitendera ndinoda kutaura pamusoro pechidzidzo chandikatyamadza kwazvo nhasi apo hama moneni patanga tiri kukurukura pamwe chete hama dzangu dzakakosha tanga tiri kukurukura magwaro uye zvanga zvakanaka zvakadini kuva pamwe chete nehama idzi senguva dzakare Zvino vati, munoziva hama Branham, kuparidza kwese kwavakambotiitira muno muShreveport. Nguva yana nenjiva ndiyo yakava imwe yemharidzo dzakatsaurwa dzamakambotivigira kuno kuShreveport. Ndokuti, ndinofungidzira kuti, sezvo mharidzo yenyu iri mutoro mukuru kwazvo kwamuri nhasi, hamufi makasvika pane yakadaro. Ndikapotsa iyoyo, ndapotsa mharidzo yangu. Rudo ndirwo rwangu. Gwayana rinodikanwa riri kufa, ropa renyu rakakosha, harizorasikirwa nesimba raro, kusvika chechi yose yaMwari yakadzikinurwa, yaponeswa zvekusazotadzazve. Kubvira nokutenda, pandakaona hova, maronda enyu anoyerera ropa, achipa rudo runodzikinura, rwave dingindira rangu, uye zvichava saizvozvo kusvikira ndafa. Mangwana manheru, kana kuri kuda kwashe, ndiri kuda kuparidza pachidzidzo che pamapapiro enjiva chena sechando mangwana manheru. Ishe vachiburuka pasi vari pamapapiro enjiva, ndokunge kana Ishe vachitendera, inzwi rangu risina kuzonyanya kuipa. Zvino, saka tinamatireiwo, uye zvadaro ndinoda shumiro yemunamato yechinyakare. Siya takava nayo pakutanga, pasina kunzwira zvakavanzika, kungopa saizvozvo kadhi kune munhu wese anoda kunamatirwa. Zvino, unofanira kuva nekadhi, saka kasikai kusvika pano, kuitira kuti Billy agokupai kadhi, uye nokuchengetedza uri mumutsara. Kana mukasadaro, vanhu vanoramba vachingodzoka, nokungodzoka, nokungodzoka. Zvino hapazova namagumo kumutsara wacho. Chero munhu upi hake, anokwanisa kuwana kadhi. Ndinoda hama Jack kuti vamire neni pamutsara wemunamato. Sezvamaimboita, uye hama Brown vagounza vanhu kwandiri panzvimbo yaBilly Paul. Ndinoda mutsara wekunamatira wechinyakare. Zvino tichangonamata nenzira yataizviita nayo makore apfuura. Ndinofara manheru ano kuva neimwe hama yatinobata pamwe chete nayo pakati pedu, ndangotarisa kwese kwese ndokuvacherechedza uye nokuvaona maminitsi mashomu apfuura. Hama Gordon Lindsay, ndiye mumwe wevatendi vekare vakanga vaine isu kare kare. Vari kuita basa rakakura kwazvo kudhinda mabhuku. Vari kudhinda bhuku rangu zvino mazera manomwe ekereke. Ndinotarisira kuti richange ravepo zvakare zvisimbiso zvinomwe. Kana zvikaitika kuti vanoriverenga vasati vari dhinda, tichava nehurukuro yedzidzo yeBhaibheri. Ndiri kungozvinzwa zvichiuya. Asi vanoziva kuti handisi mudzidzi weBhaibheri, saka zvino tiri kutarisira kuusiku hwamangwana. Kana muripo, hama Lindsay, ivai pano mangwana manheru. Kana muripo, uyai kuno zvino mozova pamwe chete nesu papuratifomu kuitira shumiro yemunamato yechinyakare. Vangani vanoda kuona imwe yenguva dzechinyakare zvakare, apo patinounza vanhu kumusoro zvichange zvakanaka. Zvinounzai varwere venyu nevanotambudzwa mangwana manheru kuitira chinangwa ichocho zvino.
Now, if you've got the book of Job,
zvino kana mawana bhuku raJobho, ndima 42, kana kuti chitsauko 42, uye mavhesi okutanga matanhatu echitsauko 42 chaJobho, zvinoshamisa kwazvo. Hama Ted Dudley, kana makateerera kuno manheru ano uko kuPhoenix, munorangarira imi neni tichitaura pane imwe nguva kuda vhiki kana maviri apfuura, uye takataura pamusoro pazvo. Ndakakuudzai rimwe zuva zvichazova chidzidzo chemharidzo kwandiri. Zvino ndinoda kuzvishandisa manheru ano. Ipapo wakapindura. Ipapo Jobho wakapindura Jehovha akati, nyatsoteereresai pakuverenga uku zvino. Ndinoziva kuti imi munogona kuita zvose, uye kuti hamuna kupokana kungadzivisa chamunovavarira. Ndianiko uyu anodzikatira zano raMwari asine zivo? Naizvozvo ndakataura zvandakanga ndisinganzwisisi, zvinhu zvakandishamisa kwazvo zvandakanga ndisingazivi. Chidonzwa henyu, ndakukumbirai, nditaure ini, ndichakubvunzai, imi mundidudzire. Ndakanga ndanzwa nezvenyu nokunzwa kwenzeve, asi zvino ziso rangu rakuonai. Saka ndinozvisema nokuzvidemba muguruva namadota. Zvino ndinoda kutora chidzidzo kubva mundima 5 iyi. Ndakanga ndanzwa nezvenyu nokunzwa kwenzeve, asi zvino ziso rangu rakuonai. Nai Ishe varopafadza shoko ravo. Jobo ngatitorei zvishoma zveupenyu hwake. Jobo aiva muprofita, aiva murume akararama kare kare, Bhaibheri risati rambonyorwa. Zvinofungidzirwa kuti Jobo ndiro rimwe remabhuku ekare kare emuBhaibheri, nokuti rakanyorwa Genesi asati anyorwa. Jobo mare huru iyi pamwe nemuprofita aiva murume mare muzuva rake. Pasina kupokana akanga akudzwa nokushumira Ishe upenyu hwake hwese, uye akanga ararama upenyu hweumare kuvanhu vose vaiva noruremekedzo kwaari. Asi akanga asvika panzvimbo apo paanoti pano ari kuedzwa naShe. Asi ndinoda kushandisa shoko kunge ari kuongororwa naShe. Uye chokwadi, wese mwanakomana anouya kuna Mwari anofanira kutanga aongororwa, agoedzwa, agodzidziswa semwana. Zvino kana kuedzwa kwaomarara uye tofunga kuti kwanyanyisa kuoma, zvinotorega kuteerera. Ngwarirai, zvino akati isu tinova mwana weupombwe, kwete mwana waMwari. Nokuti hapana chinogona kubvisa mwana waMwari wechokwadi akabarwa patsva kubva pamubereki wake. Munoona, iye chikamu chake. Haukwanisi kuzviramba sokusakwanisa kwaungaita kuzviramba iwe pachako. Munoona, wakava nechiitiko, wakadzidziswa nokuedzwa. Uye zvino murume uyu, nokuti aive muprofita, akanga aine mukana wekuwana nyasha dzaMwari. Asi Jobho akanga asina Bhaibheri rokuverenga. Iye Bhaibheri rakanga risati ranyorwa ipapo. Asi aiva nemukana wekusvika kuna Mwari kubudikidza nechizaruro nechiratidzo. Ndiyo nguva apo Bhaibheri rakanga risati ranyorwa. Zvino tinoona kuti uye totora zvimwe zveupenyu hwake, apo Mwari vakamuropafadza nokumuita munhu mukuru. Handiti kunyange munhu wese aimuremekedza kusvika pauchenjeri hwake akange ave mukuru kwazvo. Kufeverwa kwake kwakabva kuna Mwari kwakanga kwamusimbisa kuti aive murada waMwari zviri pachena, kusvikira vanhu vaibva kwese kwese kuzomunzwa. Zvino Satani akatanga kupomera murume uyu, uye ndizvo zvaanoita kune wese muranda waMwari akafeberwa. Satani anogara nguva dzose aripo kumupomera pamusoro pezvose zvaanoita zvinenge zvisina kunaka. Uye zvino tinoona upenyu hwake nemiedzo pamwe nokutenda kwake kukuru. Kunyange Jesu paakauya panyika akataura nezvekutsungirira kwaJobho. Akati, hamuna here kuverenga nezvekutsungirira kwaJobho? Kutenda kunomirira nokutsungirira kuti shoko rakavimbiswa rizadziswe. Zvino tinocherechedza pano kuti Jobho, mushure mokupfuura nemumatambudziko ake ose, matambudziko ake, aiva nemhuri yakanaka kwazvo, vakatorwa kubva kwaari. Aiva neutano hwakanaka, vakatorwa kubva kwaari. Chose chaaiva nacho muupenyu huno chakatorwa. Zvino akagara pamurwi wemadota aine chimedi chehari achikwenya mamota ake. Uye kunyange kumudzimai wake akataura achimupikisa akati, wadini watuka Mwari wafa? Iye akati, unotaura semudzimai benzi. Akati, Ishe vakapa, Ishe vakatora, zita raShe ngarirumbidzwe. Zvino Satani akanga auya pamberi paMwari, nokuti aikwanisa kuuya pamberi paMwari zvino opomera maKristu kana kuti vatendi nguva dzose. Saka akapomera Jobho mhosva yezvinhu zvakawanda. Uye ndokuti Jobho chikonzero aigona kushumira Mwari, nokuti zvinhu zvose zvakanga zviri kumufambira zvakanaka. Asi ndokuti kana mukangomuita kuti ndimuwane mumaoko angu, ndinomuita kuti akutukei kuchiso chenyu. Ndinoda kuti mucherechedze ruvimbo urwo rwaiva naMwari mumutendi. Maona, Mwari nemamwe mashoko, Mwari vakati kuna Jobho, kana kuti vakataura kuna Satani sezvizvi, haukwanisi kuzviita. Munhu akarurama akaruramiswa, munhu wakanaka, iye hapana wakafanana naye pasi rose. Oh, munhu wakadini! Wokuti Mwari pachavo vakati kumuvengi wavo, muranda wangu akanyatsorurama, hapana mumwe munhu panyika akafanana naye. Oh, dai taigona kuva mhando yemunhu wakadaro. zvokuti Mwari vanoisa ruvimbo rwakadaro patiri. Rugonoziva kuti hatizotsauki tichibva pashoko ravo kana kumunhu wavo neipi nzira, kugara ipo chaipo, uye vanogona kuisa ruvimbo rwavo matiri. Zvino Jobho aive munhu waiita mirayiro yaMwari nemazvo chaimo. Zvino Satani aizviziva izvozvo, asi akati, kana mukangonditendera kuti ndimuwane, ndichamuita kuti akutukei kuchiso chenyu. Saka Mwari vakamutaurira vakati, zvino ave mumaoko ako, asi usatore upenyu hwake. Zvino Satani akaedza nepose paaikwanisa pana izvozvo. Akatora shamwari yose nezvose zvaaiva nazvo, potse upenyu hwake hwose, asi haaisagona kutora upenyu hwake. Asi Jobho akaramba akabatirira. Pakanga pasina zvokudzokera kumashure. Muri kuona, kana murume, kana munhu anyatsosangana naMwari nekutenda kwechokwadi kwakazarurwa kwekuti Mwari varipo, hapana chinhu, hapana nguva, chero kupi zvako, chingapatsanura munhu iyeye kubva kuna Mwari wake. Ndinotenda kuti aive Pauro akati, hapana gakava, hapana nzara, hapana njodzi, kana risikwa zvinorarama, kana rufu, kana chero chinhu chingatipatsanura kubva parudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu. Wakanyatsochengetedzwa uri maari, nokuti wakatemerwa kuupenyu hwacho. Asi Satani akafunga kuti aigona kumumonyorotsa zvishoma, womusunga maoko zvinomuita kuti azviite. Asi munoona, Jobho aine chizaruro chake chakakwana chaMwari, uye kuti Mwari aive ani, uye kuti Mwari vaibuda zvakadini, akamirira. Zvisinei zvakanga zvakaita mamiriro ezvinhu, akamirira kuti kutenda kwake kusimbiswe, nokuti akanga aine kubata kwakasimba pana Mwari, chizaruro chandakataura nezvacho nezuro manheru. Zvino kana vanhu vanorwara, vari muchivakwa, vanhu vakaremara, kana iwe une chishuwo chokuda Mwari, kana ukagona kuwana mhando yakadaro yechizaruro chokuti wakaruramiswa, kana uine maruramiro chaiwo ekukumbira chinhu chauri kukumbira, uye nokutenda kuti ndiye mupi wemubayiro kune avo vanomutsvaka nemwoyo wose, hapana chinhu chinokupatsanura kubva pakutenda kwakabayirirwa mauri. Maona, asi kutanga zvinofanira kuzarurwa kwauri. Mumwe munhu akauya nguva shoma yapfuura, boka yevarume, vamwe vavo vari kuteerera kuno manheru ano, uye ndokundiudza ndokuti, ndakaramba ndichivaudza, endai kuKentucky, mafuta ariko zasi ikoko. Ndaizviziva kuti aiveko, ndakaona muchiratidzo. Saka hama Demos nevamwe havana kuenda kwenguva yakareba. Mushure mechinguva, pakupedzisira vakati, mushure mokunge Texas yapindamo, zvino vakati, zvino tave kuenda zasi. Ndakati, maifanira kunge makaenda kare kare, asi havana kuzviita. Demos akati, ndakaita mhosva yakakura kwazvo pana izvozvo nokusaita izvozvo, hama Branham. Ndikati, dai makaenda zasi ikoko, mungadai makawana ose. Saka havana kugona kuzviteerera. Zvino chokutanga, zvino tisataenda manheru acho, panzvimbo patakanga tiri kudya susuro yemasikati, Mweya Mutsvene wakandiratidza mutswe mukuru pasi. Zvino imomo makanga makazara nemafuta. Zvino iyi yakafashikira muKentucky yaingova zvitsime zviduku zvemafuta zvavainge vari kuipomba, asi iyi yaibva pahova yacho huru. Zvino ndakati, hama Demos iriko. Saka vakaenda kundoatsvaka. Ndokuti, endai zasi mugotiudza pane mugodhi wemafuta. Ndakati, oh, kwete, kwete, kwete. Munoona, hatishandise chipo chaMwari kuita mari. Kwete, kwete. Vaikwanisa kunditaurira pawaive, asi ini handina basa nawo. Handaitombowana kutenda kwakakwana kuvakumbira. Maona, dai ndaiuda, ndinotenda kuti dai ndaivakumbira, vaindiudza. Asi kutanga, muri kuona, donzo nezvinangwa zvako zvinofanira kunge zvakanaka. Unofanira kuva nezvikonzero zvacho. Mwari havangokupe zvinhu izvozvo nokuda kwekungoti wakumbira. Uye haukwanise kukumbira nokutenda kunze kwokunge paine chinangwa chemaziro kwazvo chazvo kuve uri mukuda kwaMwari. Munoona, kana uchida kuva neutano, chii chaunodira kuva neutano? Munoona, kana uchida kupodzwa, chii chikonzero chaunodira kupodzwa? Chii chauri kuudza Mwari? Chii chauri kuda kuita neupenyu hwako kana uchinge wapora? Munoona, panofanira kunge paine, unofanira kunge uine donzo, nechinangwa, uye zvinofanira kunge zvakanaka, maererano nokuda kwaMwari. Zvino ndipo apo, kutenda, kunozarurwa pauri, uye Mwari, nenyasha dzavo dzekuzvitonga kuzere, vanoisa kutenda ikoko imomo, zvadaro, zvatopera. Maona, zvino muri kuona, zvino, kuita kuti shoko, rive rechokwadi, zvino hama, padzakadzika ikoko, vakawanda, mumwe muchinda, akaenda ikoko, ndokutenga zvimwe zvinhu, zvakawanda, ndokutengesa, mvumo dzekushandisa nzvimbo, zvino, ndokubiridzira, mumwe wacho, neimwe nzira. Ndikati muri kuona, hazvishande. Zvino kuti zvisimbise chiprofita mukati mezana remayadhi kweapo varume ava vaichera mugodhi wavo, mumwe murume akabata mugodhi uya mukuru. Zvino uriko mazana gumi nerimwe emigove yemafuta muhafu yezuva, kanawo zvimwe, kana zvimwewo zvakadaro, vachiri kuacheneredza kunze imo chaimo muhova huru yacho. Asi kungoita kuti chiprofita, shoko rakanga rataurwa kuti aiveko, aiveko. Mame osi ave kutopwa kwese nemuKentucky, zvimadziya zviduku vaingozvipomba kwenguva shoma zvopwa. Zvaingori kufashukira kwakabva kune iyi. Maona, asi nokuda kweusvinu hwakapinda pakati pazvo, zvinangwa zvaive zvakatsveyama, vachisaira zvinhu zvakawanda zvichange zvakadai apo vakanga vavimbisa kuzviitira umambo hwaMwari, asi zvinoratidzika sokunge ndezvavo pachavo. Maona, zvino hazvishande. Hapana chinhu cheusvinu chinoshanda. Donzo nezvinangwa zvako zvinofanira kunge chaizvo zvakanyatsonaka, zvakakwana. Zvadaro une kutenda kwekukumbira. Kana mwoyo yedu isingatipomere, zvadaro tine ruvimbo. Maona, munoona, tinofanira kuva neruvimbo. Ndiri kuda izvi zvipe rukudzo nekubwinya kuna Mwari. Zvadaro kutenda kunenge kwave negwara rekufamba naro. Kana kukasadaro, zvino une kutenda kwepfungwa, kwenjere, uye kusiri kutenda kwechokwadi kunobva kuna Mwari. Kutenda uku kwenjere hakuna kwakunokusvitsa. Kunogona kukuita kuti uve nemanyawi, asi hakukuwanise kupodzwa kwauri kutsvaka. Saka Jobho achizviongorora nekutenda kwemazviro kwazvo uku akanga apiwa naMwari, kuti akanga akarurama, kuti akanga aita zvose zvaidiwa naMwari kuti aite. Zvino kana tiri kuzonamatirwa urwere hwedu, handizivi kana taita zvose zvinodikanwa naMwari kuti tiite. Tatevera here chikamu chidukusa chose chegwaro? Takavapa here mwoyo yedu neupenyu hwekuvashumira? Chii chikonzero uri kuda kupodzwa? Ndicho chikonzero usingagoni kuwana kutenda kwakakwana. Munoona, nokuti pamwe hauna kuita chinhu ichi kuna Mwari, wakaperera zvichibva pamwoyo wako. Sezvakaita Hezekia, akapa Mwari chikonzero, aida kuisa umambo hwake muurongwa. Zvino Mwari vakatuma muprofita wavo kuti adzokere ndokumuudza uye aizopora. Maona, asi unofanira kunge wagadzirisa zvinhu izvi kutanga. Saka zvino paunongosvika panzvimbo idzodzi uye woziva kuti zvazarurwa kwauri neshoko raMwari, nechizaruro neshoko iro Mwari vanoda kuti uite, zvadaro unova nokutenda, kutenda kwemazviro kwazvo. Zvino sezvakanga zvakaita Abrahama paakanga ava nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe okuzvarwa, ndinotenda Genesis 17. Mwari vakazviratidza kumutana uyu. Zvino aiva nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe okuzvarwa, apo akanga ave kuda kuva nezana remakore okuzvarwa, uyu akange akamirira vimbiso makore ose aya. Akazviratidza kuari nezita rokuti El Shaddai, uyo ane mazamu. Uye kwaive kukurudzirwa kwakadini, zvisinei kuti vimbiso yakanga isati yazadzikiswa ipapo. Asi Abrahama, ndini Mwari Samasimba, El Shaddai, mupi wesimba, Mwari ane mazamu. Sezvatakambokuudzai kumashure, sekamwana kacheche kasina kugadzikana, kachirwara, kachichema, zvino kanorara pachipfuva chaamai vako, zvino kanoyamwa simba rako kubva kwavari. Nokuti kanogutswa pakanenge kachiyamwa, nokuti nzira yoga yakainako uye yakanoziva izamu raamai vako. Akazive kutora mushonga wekurapa. Unogona kukapa mushonga wekurapa kanorira pamwe nokuchema. Kabaye Jackson paruoko, zvino kanoenderera mberi. Asi nzira yoga yokukagutsa izamu raamai. Zvino ivo vakati, Abrahama, wakwegura, simba rako rapera, maoko ako aputana, urume wako wapera, asi ini ndiri amai vako. Chingo bata vimbiso yangu, zvino ugutswe paunenge wakamirira. Zorora, zvino ndiyo nzira, iyo mutendi wese, azvinei kuti kenza, yakubata zvakaipa sei, kuti wava nenguva yakareba zvakadini ugere muwheelchair. Chero chipi chezvinhu izvozvo, kana ukangogona kubata chizaruro ichochi kubva kuna Mwari. Zvino gutsikana, uchiziva kuti zvichaitika. Nokuti kutenda, kunomirira vimbiso, nokutsungirira. Maona, Jobo, aiziva kuti akanga akarurama. Apo patinowana, muno mumagwaro, kuti paiva, machinda aya, akauya kwaari, nengo dzemuchechi yake. Chinhu chose pane imwe nguva chaiita sokunge chakanga chakamukoshera, chakanga chamupandukira, uye nokuedza kumupomera mhosva yokuva mutadzi wepakawanda, nokuti zvinhu zvose izvi zvakanga zvaitika kwaari. Munonzwa vanhu kana nanhasi vanoti, ndakakutaurira, mutarisei, munoona, handi zvose chokwadi. Dzimwe nguva ndiMwari vari kuedza vanhu vavo. Panyaya iyi vaive Mwari vakanga vari kuedza Jobho, murume wakanakisisa aive panyika panguva iyoyo. Zvino, vakanga vakamubata zvino, nokuti vaiziva kuti Jobho akanga ari muprofita aiva nechiratidzo chakabva kuna Mwari, uye kuti akanga aita chaizvo zvaakanga anzi naMwari aite. Zvino iye, Mwari vaive vakasungirirwa kuchengeta vimbiso yavo kwaari. Oh, makristo ose anofanira kuuya akadaro. Kana kurwa kwokupedzisira kwoupenyu hwedu kwasvika, uye magwiriri erufu ave pahuro pedu, tinofanira kuramba takadzikama uye tigorangarira kuti Mwari vakati, ndichakumutsa zvakare nezuva rokuguma. Maona, unofanira kubata ipapo, ipapo, chapupu chedu, nzvimbo yedu muna Kristo, chinzvimbo chedu, izvo zvatiri, tichiziva kuti takachengeta shoko rose remurayiro wavo. Vakaropafadzwa avo vanoita mirayiro yake kuti vagowana kodzero yokupinda. Maona, uye kana taziva kuti zvisinei zvakataurwa nemumwe munhu, takachengeta murayiro wese watinoona muBhaibheri kuti Mwari vakatiitira, vakatiudza kuti tiite, nokuyeresa nerudo neruremekedzo kumusiki uyo akanyora Bhaibheri. Tinoti munhu ndiye akarinyora, munhu wakare aifambiswa neMweya Mutsvene akarinyora. Maona, munoona, Mwari vakarinyora kuburikidza nemunhu semuprofita anotaura shoko rake, harisi shoko remuprofita, ishoko raMwari. Munoona, nemumuprofita ndicho chikonzero richifanira kuitika kana zviro kwazvo riri chokwadi. Zvino tinoona munhu mukuru uyu, uye rangarirai, Jobho akanga asina Bhaibheri rokuverenga muzuva rake. Kwete, aingofamba nokufemerwa, aiva muprofita uko kunouya shoko raMwari. Aingofanira bedzi kufemerwa, nokuti aiziva nzvimbo yake kuti aiva muprofita waMwari. Zvino chinhu choga chaingofanira kuitika kwaive kuti kufemera kumurove. Zvino aizoziva kuti zvaainge ataura zvaizoitika, nokuti zvaive kubudikidza nokufemerwa. Ndizvo izvo kereke, kana iri muurongwa, yakagadzwa muurongwa, inongo ine urongwa hwekufamba hwakagadzirira, inongoda simba rekufambisa. Manheru ano, kana tikaita kuti urongwa hwekufambisa hunge hwakagadzirira, toita kuti mwoyo yedu inge yakaita zvakanaka, zvinhu zvatinogona kuita, kutevera shoko rose, kumutevera murubhabhatidzo, kumutevera muurongwa hwese hwaakatiudza kuti tiite. Woita kuti urongwa hwese hwekufambisa hunge hwakagadzirira, zvino womira ipapo. Zvino tinenge tagadzirira kuti simba rokufambisa ritungidzwe, uye Mwari voga ndivo vanokwanisa kudaro. Uye kudonedzera mumwoyo mako kutenda kunoti, iye zvino ndapodzwa. Zvadaro, hapana mutsauko wazvinoita kuti mamirire ezvinhu akadini, wakapodzwa zvakadaro, nokuti kutenda, nokutenda wakapodzwa. Akanga aine nzira yokutaura nayo kuna Mwari yaakanga awana nokufemerwa. Aive aine nzira yokuzvibuditsa kunze, zvinoorega Mwari vachipinda mukati, uye aiziva kuti akanga akaruramiswa. Chaive chipo kuvanhu, chisiri chipo chekuna iye Jobho, asi chiri chekuitira vanhu. Ndizvo zviri zvipo zvose zvaMwari, ndezvekushumira nazvo vanhu vaMwari. Munhu wese haana kurayirwa kuva muprofita. Mose ini, hamuna kurayirwa kunamatira vanorwara. Vose havana kurayirwa kuva vafudzi nezvimwe zvakadaro. Asi inzira iyo yavakazarurirwa naMwari. Uye zvakaita seizvo zvatanga tinazvo muchidzidzo mangwanani ano. Kuti iye mumwe munhu haafanire kutsauka achipinda mugwara remumwe munhu. Zvisinei kuti akafemerwa zvakadini, kuti zvichiita zvakadini, kunge ndizvo zvakanaka zvakadini. Vangane vanga vari mumusangano mangwanani ano. Regai tione ruoko rwako. Maona? Munoona, haukwanise, zvaunoi Dhavhidhi, akanyatsofemerwa, nokufemera kwese, vanhu vose vachidanidzira, nokurumbidza Mwari, nokuda kwechikonzero chainyatsoita, sokunge chaive chegwaro, asi akanga asiri iye, munhu wacho. Kufemera uku, kwaifanira kunge, kwakauya kuna Natani, kwete Dhavhidhi, munoona, haana kana kumbobvunza Natani, munoona zvakaitika, munoona, tine, Mwari vakati iwo, hapana chavanoita, kusvikira, vazvizarurira, kuvaranda vavo. Vaprofita. Uye Jobho ndiye aive muprofita wacho muzuva irori. Zvino, chiri choga Mwari chavakaita kuna Jobho, icho chaigara nguva dzose chichimupa uchenjeri neshoko ravo nekufemera, haana kugona kuwana kufemera. Asi aiziva zvose zveurongwa hwake, akanga apaira chipiriso chemoto, akanga aita zvose zvaaiziva kuita kuti zvainge zvakanaka. Asi haana kugona kuwana shoko rimwe chete kubva kuna Mwari. Asi diabori, haana kugona kumutsukunyutsa. Hezvo kaizvo. Zvino, hezvo kaizvo, kana wanamatirwa, haufanirwe kumhanya uchidzokera zvakare nemumutsara, kana kuenda kuti mumwe munhu akunamatire. Kana uchiziva kuti waita chaizvo, izvo zvawakauzwa naMwari kuti uite. Munoona, zvino chimirira, iri gwara rekufemera, rizanguke kwauri. Uye, zvino, ndapora. Kana kuchinge kwadonhera imomo, zvadaro, zvinenge zvatopera. Oh, hauzori mitsara yokunamatirwa. Hapana chimwezve, zvatopera, zvakazarurwa kwauri. Maona. Sezvakaita muprofita, mutana, pakuuya kwaIshe Jesu. Tinoona kuti, zvakazarurwa kwaari, mutana wakare. Kuti, haaizoona rufu, kusvikira aona Kristu, washe. Uye akazvitenda, uye ndokuzvimirira. Zvino vanhu vakafunga kuti akanga ave kupenga, mutana akanga arasikirwa nenjere dzake. Asi akaramba achingozvitenda, hapana chaigona kumuzunguza kubva pazviri. Aiziva kuti Mwari vakanga vazvizarura kwaari, nokuti Bhaibheri rakati zvakazarurwa kwaari nemweya mutsvene. Simeoni achipinda mutemberi panguva iyoyo akasvikapo ndokupa rurumbidzo kuna Mwari. Zvino ndokuti chiregai muranda wenyu achienda murugare. Pakanga atakura mwana, meso angu aona ruponiso rwenyu. Munoona, aiziva kuti akanga ari kuzomuona. Zvisinei kuti vainge vari vana vangani vaishanyira zuva roga roga. Aiziva kuti Mwari vakanga vamuzarurira kuti akanga ari kuzoona Kristo iye asati afa. Simeoni akazvitenda. Zvino kana zvazarurwa kwauri kuti iwe pachako wagamuchira vimbiso yaMwari, kufemera, iwe uri muKristo, zvakujekera, hautozobodi mutsara wekunamatirwa. Chinhu chacho, chinhu choga chaunoda, mwoyo wakazaruka, kana urongwa, wezvekufambisa, wagadzirira, zvinoorega kufemera kuchidonhera imomo, zvino hapana chinogona kushandura pfungwa yako, wava nacho, kunze kwaizvozvo, hapana chakanaka, chazvinoita. Zvino cherechedzai. Jobho aigoda gwara rokufemera. Aiva naro rakazaruka. Aiva nenzira yaaitaura nayo naMwari nokufemera kwavo. Aiva nenzira yekuzvibudisa iye kunze zvinoorega shoko raMwari richipinda mukati. Cherechedzai kuuya kwavaiita vachibva kumabvazuva nekumadokero, vanhu vachimutsvaga, nokuti vaiziva kuti Jobho zvaanenge ataura chaive chokwadi. Vaiziva kuti murume uyu aitaura chokwadi, nokuti zvaiprofita ndizvo zvaiitika. Zvino, saka vanhu vaibva kumabvazuva nekumadokero. Akati akaenda kumisika, machinda echidiki aibva kumabvazuva vaikotama pamberi pake kuti vambonzwa shoko rimwe chete renyaradzo kubva kwaari. Uchenjeri hwake hwaive hwakakura uine simba, nokuti vaiziva kuti murume wacho akatendeka. Akanga asingaane kuzvikudza, akanga asina daka nemunhu, asina zvikiripiri zvaaiita. Aingori muprofita akatendeka pamberi paMwari. Uye vave neruvimbo naye, uye munhu wese aibva kumabvazuva nekumadokero kuti vangotaura naye kwechinguvana. Anotaurwa nezvake muBhaibheri pano. Asi muri kuona, akashaya kufemerwa kwaibutaura kuti zvose izvi zvairevei mari vakazvirega zvichiitika havana kumuudza zvino rimwe zuva tinoona kuti mune izvozvo ndiyo nguva iyo munhu wese kana uchigona bedzi kuvabatsira zvakanaka asi kana vave kuda kupesana newe ndipo panopinda dambudziko asi iye oga aiziva akanga akarurama kupfakanyika kwekutenda kwake kwekunzwa shoko ramwari richitaura kwaari akaziva kuti chaive chokwadi hongu changamire aiziva inzwi ramwari hapana aigona kumunyengera pariri nokuti airiziva iro asi pose apo iwe chimwe chinhu chazarurwa kwauri pamwe zvichipesana nezvinofungwa nevanhu zvino ndiri kutaura nemugwara revaprofita kana vari mwari vazarura chimwe chinhu icho kana paine chakavanzika chinobva kuna mwari kuti chiziviswe kuvanhu hachife chakauya nekuseminari hachife chakauya nemuboka revanhu hachina kubvira chakambozviita chinogara nguva dzose chakadaro uye chichagara kubudikidza nemumunhu mumwe chete muprofita Amosi 3:7 munoona ishe hapana chavanoita kunze kwekutanga vazvizarura kuvaranda vavo vaprofita uye zvino jobho aiva nechimwe chinhu chakakanganisika paari asi haana kugona kuwana kufemera paari zvino zvakange zvave kumunetsa uye kuti kana uchinge wapinda pakamanikana zvakadaro ndipo apo muvengi anopinda mushamwari yose potse potse yauinayo zvino vakatanga kumupomera chaifanira kunge chaive chinhu chaisiririsa kwaari kuti azive kuti shamwari dzake dzaimupomera satani zvino anoenda onozvibatanidza nemuvenge ndipo apo satani paanopinda ndiregei ndimuwane zvino ndichamuita kuti akutukei kune chenyu ndichamuita kuti arambe mharidzo yake ndichamuita kuti akutukei ndichamuita kuti adzokere zvino ogoti zvose zvanga zvakasveyama zvino akamuedza nezvose zvaaigona kune vanhu vakuru neshamwari dzose dzaimbova nadzo asi jobho akanyatsomira nokuti aiziva kuti akanga anzwa inzwi ramwari mwari batsirai mangwana manheru kuti ndigowana iya pamapapiro enjiva chena sechando ndakanzwa inzwi ramwari rakataura chimwe chinhu zvino chichaitika nenzira iyoyo zvingori zvimwe chete sezvimwe zvinhu izvi zvakaitika zviri kuzoitika zvino jobho aiziva kuti zvaizoitika uye aiziva kuti mwari vakanga vamuudza kudaro kuti akanga akarurama asi ivo vakamuita mutadzi saka akamirira zvino kufemera satani achipinda muvanhu vose zvino akauya kwaaiva vanyanadzi vake tingangoti zvino vachimupomera asi hazvina kumuzunguza napaduku pose asi shoko ramwari parakasimbiswa kwaari akanga anzwa nezvamwari nokunzwa nenzeve asi rimwe zuva agere pakadereresa zvino paakanga akagara ipapo uye munhu wese achimupomera mhosva kunyange mudzimai wake achimuudza kuti aive akanganisa akanga ari kukwenga mamota ake zvino Erihu akauya zasi ndokumutsiura nokuda kwekuva neundini maererano nenzira yaaipomera mwari nezvimwe zvakadaro uye zvadaro panguva iyoyo ndipo apo kufemera kwakamurova ndipo apo mheni yakatanga kupenya mitinimira yakatanga kurira ndipo apo kufemera kwakarova muprofita zvino akasimuka uye ndokuti ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama uye pamazuva okupedzisira achamira panyika ino kunyange honye dzikaparadza mutumbi uno asi munyama yangu ndichaona mwari uyo wandichazvionera pachangu akaona akanga ari kumbotaura nezvemiti zvirima kuti zvinofa sei zvorarama zvakare mvura inozvimutsa zvakare munhuwi wemvura kunhuwirira kwemvura zvinoitika kana mvura yadururwa pamuti kanawo zvimwe mbeu inenge yaenda muvhu akati asi munhu anorara oburitsa mweya wake vana vake vanouya kuzomukudza asi iye haazvione dai mandivanza mubwiro jobho 14 kusvikira hasha dzenyu dzapfuura akati asi kana munhu akafa achararama here zvakare dzose nguva dzandakatemerwa dzeupenyu hwangu ndichamirira kusvikira shanduko yangu yauya imi muchandidana uye ndichapindura makanditarira miganhu yandisingagoni kudarika nezvimwe zvakadaro. Aiziva zvinhu zvose izvi. Akatarisa muti uchirarama, asi chii chaitika kumunhu kana achinge afa? Haaimuka zvakare. Saka Mwari vakanga vari kumuratidza mudzikinuri uyu. Aida kuona kana paiva nemumwe munhu aigona kumureverera. Akanga areverera vanhu vakawanda, asi zvino aripo here mumwe munhu anogona kutaura akamumiririra? Angaiti here mumwe munhu angaisa ruoko rwake pana Jobho kana kuti pane munhu mutadzi naMwari mutsvene ogadzira zambuko pakati? Angakwanisa here kuenda kuimba yake osvikogogodza pamukova? Angazaro here mukova ogotaura naye kwechinguva? Asi zvino kufemera pakwakadonhera mumwoyo make, zvadaro akagona kuona Mwari. Mheni yakapenya, mutinimira wakarira. Zvino pawakadaro akasimuka netsoka dzake uye ndokuti, ndinoziva kuti mudzikinuri wangu anorarama. Mudzikinuri wangu uye pamazuva okupedzisira achamira panyika. Munoona, akanga ave kutanga kuona kudairira kwaMwari pakutenda kwake. Zvino hatizivi kana tichigona kuona Mwari. Pane nzira here yokuti tinogona kumuona? Zvino ndiyo nzira yoga iyo yaiva naMwari kuedza Jobho. Akati, ndakanzwa nezvenyu nokunzwa kwenzeve, asi iye zvino ndinokuonai. Asi iye zvino ndinokuonai nemeso angu. Chiratidzo chezvisingaoneki chakanga chaiswa pachena. Akaona gore richipepereka ndokunzwa kupenya kwemheni, kana kuti akaiona uye ndokuona kufamba kwemutinimira zvichida pazuva raive rakajeka, uye ndokuona kuti Mwari vaiva mugore iroro nemumheni iyoyo. Aigona kuona Mwari nemaziso ake enyama. Munoona, nokuti zvisingaoneki zvakaitwa zvinoonekwa. Chiratidzo chinooneka chevamwe zvino chakazosimbiswa zvakajeka kuziso renyama, sezvakangoita kutenda kune mabasa sokutaura kwatakaita manheru apfuura. Abrahama, kwete, akanga asina kana Bhaibheri rokuverenga, asi akanga ari muprofita, chiratidzo chake nokutenda kwake. Uye chaiita sokunge chakatsveyama kune vamwe kuti aiita mafungiro akadaro, kuti sei aifunga kuti vakanga vachazova nemwana. Asi vakazova nemwana wacho, nokuti chiratidzo chemwana ndicho chaaitaura nezvacho. Ndichava naye, ndichava naye. Asi mwana paakazvarwa, zvino vamwe vose vanhu vakazoona neziso izvo zvaakanga aona muchiratidzo. Zvino paunoenda uchiita zviri maererano nezvaunotenda mumwoyo mako, zvino vanhu vanoziva Mwari uye nokuziva zviri kuitika kwauri nemaitiro aunenge uchiita. Ndiwo maonero aunoita Mwari neziso. Asi kwaari zvose zvaakanga aita zvakanga zvakanaka. Zvose zvaakanga aitira vamwe akanga ave kuda mumwe munhu kuti amureverere. Kuberekwa kwemwana pakwakasvika Isaka, kufemera kwakange kwamutungamirira kune izvi kwakanga kwasimbisa chiratidzo chake kusvika pokuti vanhu vakagona kuona kuti zvaakanga aona muchiratidzo zvaiva chokwadi zvemaziro kwazvo. Zvino dzimwe nguva kupfakanyika kukuru uku kwekutenda kunouya chaipo panguva dzedambudziko. Kazhinji dambudziko ndiro rinotipinza mazviri. Raive dambudziko rakapinza Jobho mazviri. Sei akanga asvika pamagumo eupenyu hwake? Vana vake vakanga vafa, ngamera dzake uye upfumi hwake hwese hwakanga hwaenda hwaparadzwa, uye upenyu hwake pachake akanga amera mamota kubva panhongonya yemusoro wake kusvika pasi petsoka dzake. Rakanga rave dambudziko zvokuti akazvimanikidza, ndipo paakarohwa nekufemera. Varume nemadzimai manheru ano, kana mukagona kutarisa kwese kwese uye moona kuti tave pedyo zvakadini nekuuya kwashe. Imi makambosendeka padivi zverubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Unogona kunge wanga wakazembera pane mamwe manyawi kana chimwe chinhu chawakaita chinogona kuteredzerwa naSatani, uye wotadza kuva nemweya chaiwo mauri kuti ugoenda nzira yose muvimbiso dzaMwari. Ko, zvingagoneka here kuti munhu anozviti ane mweya mutsvene arambe shoko rimwe chete remubhaibheri rino kuti handirima zviri kwazvo? Haukwanisi kuzviita, zvisinei kuti uri munamati zvakadini, kana kuti uri nhengo yemachechi mangani, mabhuku mangani mune zita rako, kana mweya mutsvene wechokwadi uri mauri unova shoko rino richiratidzwa, uchaona mharidzo nenguva yacho, nokuti mweya mutsvene ndiwo unozviita. Asi panofanira kuva nechimwe chinhu chinozvitungidza. Kufemera kunokurova, uye kana paine kana ukadira mvura pasi pasi pasi, zvino pasina mbeu imomo yainorova, ingazogona sei kubereka chimwe chinhu? hapana chinhu imomo chinoberekwa. Zvichireva kuti vasanangurwa vamwari bedzi ndivo vachaiona. Vasanangurwa vamwari vakaiona munguva yaNoa, munguva yaMozisi, munguva yaJesu, munguva yevaapostori, munguva yaLuther, munguva yaWesley, munguva yePentekosti. Nokuti ndiyo mbeu yaive panyika apo kufemera kwakadururwa. Zvino apo kufemera kuri kudururwa kuunganidza mwenga pamwe chete neavo bedzi vakasanangurwa vachaiona. Jesu akati, ndinokutendai Baba kuti makavanza zvinhu izvi kubva kumeso evakachenjera nevakangwara uye ndokuizarura kune vacheche avo vanogona kudzidza. Zvino kufemera kunofanira kuzvirova. Zvino kufemera pakwakamurova zvakabva zvazviita akava nayo zvino. Zvino tinoona kuti panouya nguva dzemadzudzo apo kumanikidzwa kunenge kuripo. Uye ukatarisa kwese kwese nhasi, tarira chinhanho chatiri kurarama machiri. Hatisi kurarama here muSodhoma neGomora yechimanje-manje? Nyika haina here kudzoka? Yaiva nyika yavahedheni yakaparadzwa kareko nemoto. Ko Jesu haana here kuti muna mutsvene Ruka chitsauko 17 ndima 28 29 ne30 kuti sezvazvaiva mumazuva eSodhoma ndizvo zvazvichange zvakaita mukuuya kwemwanakomana wemunhu. Apo mwanakomana wemunhu anenge achizarurwa, chii chakazarurwa? Ichakavanzika chaziviswa chizaruro, kuzarura kana kuzivisa chakavanzika. Zvino zvinhu izvo zvanga zvakavanzwa mumazera ose ekereke zviri kuzarurwa zvino, kuziviswa zvino. Taigona kutaura kuti zvino dai Mwari vasina kuzvitsigira zvakatsveyama. Munoona, Mwari havari mumwe munhu kuti adudzire shoko ravo. Ivo ndivo vanozvidudzirira pachavo. Vakati mhandara ichabata mimba, zvino yakazviita. Vakati ngakuve nechiedza, zvino chakavapo. Zvino hatisi kurarama muzera raLuther, zera raWesley kana zera rePentekosti. Zera rePentekosti raingova kudzoreredzwa kwezvipo zvichidzoka kukereke, asi tiri kurarama munguva yemadekwana. Tiri kurarama munguva yokudanwa kwemwenga. Uye sokungoomera kwazvakanga zvakaita vakatorike kuona Luther, uye vaLuther kuona vekwaWesley, uye vependeko vaWesley kuona zera rePentekosti. Saka zvakaomerawo maPentekosti kuona zera rino. Zvagara nguva dzose zvakadaro nokuti zvakadururirwa pambeu yakasanangurwa. Uye pane iyoyo bedzi ndizvo zvinodzidziswa neBhaibheri. Havakwanise kuiona. Kunyange Jesu akatovanamatira ndokuti vaiva noupofu vakanga vasingazvizivi. Zvakazarurwa inotiudza muzera rino rekereke yeLaodikea, apa akaiswa kunze kwekereke kuti ivo havana kusimira, varombo, vanosuwisa, mapofu, uye havazvizivi. Tadzokera zvakare, havagone kuiona, havagone kuinzwisisa, vakanyatsobatikana mutsika. Achirangarirai shoko raMwari rakavimbiswa nemuromo waJesu Kristu. Iye Mwari wacho akataura zvisikwa zvikavapo. Ndiye wacho nyika isati yavambwa akataura mashoko, zvino ngakuve uye zvikavapo. Nokuti akati aive munyika uye nyika yakasikwa naye, uye nyika haina kumuziva. Asi kune vose vakamuziva, kwavari akavapa simba rokuva vanakomana vaMwari. Musiki wacho chaiye uye musiki chaiye pachake paakamutsa Razaro kuvakafa, akati, musafunga kuti izvi zvinoshamisa, nokuti nguva iri kuuya apo vose vari muguva vachanzwa inzwi remwanakomana wemunhu uye vachabuda kunze. Iye Mwari wacho akati, ngakuve nechiedza, akati, inzwi remwanakomana wemunhu richamutsa avo vari muguva. Zvinofanira kuitika mumwaka wazvo. Vakataura ngakuve nehono nehadzi nezvimwe zvakadaro nezvose izvi makore nemazana emakore zvisati zvaitika. Kufemera kwakarova muprofita Isaya akati, kwatiri kwazvarwa mwana, tapiwa mwanakomana, zita rake richanzi Gurukota, Muchinda werugare, Mwari Samasimba, Baba vokusingaperi. Makore akapfuura, mwedzi makore, mazuva mavhiki, makore akapetana, mazana emakore akapetana, mazana masere emakore akazotevera, Emmanuel akazvarwa nemhandara. Sei? Nokuda kwekuti zvakataurwa nemiromo yemuprofita waMwari akazodzwa, mbeu yakaenda. Maona, zvinongova huru iya ndokuti mangatsvaga here ndikumbirei chionwa kana chiratidzo. Vakati, ndichavapa chiratidzo, chiratidzo chokusingaperi, mandara ichabata mimba, chiratidzo chokusingaperi. Zvino tinoona kuti munguva idzodzi dzekushushikana, ndipo apo kazhinji mweya waMwari unouya. Vakarega vana vechiHebheru vachifamba kusvika vapinda mubiravira remoto vasati vambofambisa kana ruoko. Asi pavakafamba, vanofamba. Zvino tinocherechedza pano muna Ruka chitsauko 17 uye ndima30 kuti vakati mumazuva okupedzisira kuti mwanakomana wemunhu achazvizarura pachake sezvaakaita apo pamberi peSodhoma neGomora, uye zvinhano zvimwe chete zvinenge zviripo. Vakataura nezvaMozisi pamusoro, zvino ndine urombo, kwete nezvaMozisi asi nezvaNoa, uye kuti vanhu vakanga vachidya nokunwa nezvimwe zvakadaro nokuroorana nekuchaya mapoto. Zvino vakauya vakati, zvino sezvazvaiva mumazuva aRoti, ndizvo zvazvichava panguva apo mwanakomana wemunhu anenge ari kuzarurwa. Zvino tarirai, mwanakomana wemunhu akazarurwa kuboka raAbrahama semunhu muprofita ari muchimiro chenyama yemunhu, munhu wemazuva ose aiva neguruva panguo dzake, uye Abrahama akamudana kuti Erohimu. Zvino Jesu anovimbisa pano kuti nemazuva okupedzisira mwanakomana wemunhu achazarurwa zvakare kuboka remhando imwe chete, mbeu yeumambo yaAbrahama. Panguva iyo moto wave pedyo nokudonha. Rangarirai, kereke haina kuzombowana chimwe chapupu. Abrahama nevamwe havana mwanakomana akavimbiswa wavakanga vakatarisira akabva aunzwa pakarepo mushure maizvozvo. Uye kereke iri kutarisira mwanakomana akavimbiswa ari kuuya mushure memazuva eshumiro ino, achazarurwa kubva kumatenga. Zvino tinozviona zvakanyatsojeka, zvinofanira kudaro. Zvino chinhu choga chinofanira kunge chiripo nechimwe chinhu chinopfakanyika chopinda mumunhu, Mwari vosimbisa, vomutaurira nokumuratidza kuti icho ndicho chinhu chichaitika, uye kuti uchazo sezvakaitwa naMozisi. Akanga asingade kudzitinura vana vaya, asi Mwari vakataura naye vari mugwenzi raipfuta. Akanga asingadi kuenda, asi aifanira kutoenda. Mozisi akanga anzwa nezvake kuti aive Jehovha mukuru, asi ipapo akagona kumuona aive muchimiro cheshongwe yemoto. Ndakanzwa nezvenyu, asi zvino ndakuonai. Akaonekwa ari pai mushoko rake rakasimbiswa. Mwari vakaudza Abrahama kuti vanhu vake vachava vatorwa munyika isiri yavo kwemazana mana emakore, asi aizavabuditsamo neruoko rune simba. Zvinocherechedzai, iri gwenzi raipfuta rakapa simbiso kune izvo muprofita Abrahama akanga ataura kuti zvaizoitika. Mozisi akati, ndakanzwa nezvazvo, asi zvino ndiri kuzviona. Zvino isu takanzwa kuti mumazuva okupedzisira kuti mwanakomana wemunhu achauya pakati pevanhu vake, zvino ozvizarura kuvanhu nenzira imwe chete yaakaita panguva iyo Sodhoma yakanga yoda kuparadzwa. Mwanakomana wemunhu chii chaakaita? Aiziva zvakavanzika zvaive mumwoyo maSara, uyewozve akapa vimbiso kuna Abrahama. Abrahama akanga akambonzwa inzwi raMwari, aigona kunge akamuona nenzira dzakasiyana-siyana. Handizive kuti vaitaura sei naye kuburikidza nezviroto kana kuburikidza nezviprofita, asi panguva ino akamuona. Ndakambonzwa nezvenyu, asi zvino ndava kukuonai. Zvino kereke yakambonzwa nezvaMwari, vakamboverenga nezvavo uye nezvavakaita nevimbiso dzavakapa, asi zvino tiri kuvaona nemeso edu zvimwe chete sezvakaita Jobho. Ndakambonzwa nezvenyu, asi zvino ndava kukuonai. Ini zvangu mutsauko wakadini! Mozisi mumadzudzo aya akadanidzira, uye tinoona muna Exodo chitsauko 14 ndima 13 kusvika 16 Mozisi ari pakamanikara pai aine vana veIsraeri, kufemera kwakamurova. Zvino akataura zvaaifanira kutaura, asiri kuziva kuti azvitaura. Munoona, mirai ipapo mugoona ruponeso rwaMwari. Mwari vakanga vasati vambotaura naye nazvino. Unoona, kufemira kwa kamurova. Vakati, kwa wakati unziriko kunze kuno, tingata hedu takafira mchipita. Asi kuti, kwa kanga kusina makuwa, zasi ikoko, kuti unza kunze kuno, kusotirega tichifa. Taego na kunge takarara mamurugari, senapuka kushikira tafa. Asi wakati unza kunze kuno. Moses, muprofita, ajiziba kuti ayevani mkana, wekushika na mwari. Aka femerwa, zino akati, niraipo uye mchaona ruponiso wa mwari. Nukuni wa ijipita, mbaka tarisa nasi, amchaza wa uoni shakari. Aka ziba sei kutishaizo itika. Aka ziba sei, ahana kuziba vaka taura. Asi mshire mkungo peza kuzitaura, mwari baka muudza, maitiriko acho. Nukuti, Moses, musa chema kwa ndiri, tora chimbo yako, ilimuruo kuru wako, kuitabanuzi pa msorepe gungwa. Zino uudze vana ve Israel. Kutiva chifamba. Amen. Kufemera. Diwo marovere akuno kuita kana uchirwara. Diwo marovere akuno kuita kana uchitambuzwa. Chimwe chini chino zarurwa kwa uri. Uyo uona kuti. Cha zarurwa. Unotaura. Ndapora. Zino mwari vano kuudza zvokuita. Simuka zino otanga kufamba. Amen. Zadaro. Zinenge zvatopera. Kana ukagona kuziita nenzira iyoyo. Ndiyo nzira iyo mwari vano zviita nayo. Zvino unozoona mwari vachiratidzwa nemauri. Vakanga vari mwari vakamuudza kuti azviite. Zvino zvadaro vose vakanga varipo. Vose veIsrael vaivapo. Vakaona kufemera kwakarova Moses. Vakaona mwari nemeso avo achifuidza mvura iya kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe. Uye iya shongo yemoto yakavatungamirira. Kuyenda miri kwe gungwa. Akanzwa nezva mwari. Zvino vakaona mwari. Joshua. Akanga ari panguva yakamanikana. Apo hondo dzakanga dzakundwa. Zvino zuva rakanga rave kunonyura. Joshua. Akanga ari muprofita. Uye aiziva kuti. Mauto aya. Akawana mumwe mukana. Wekuungana zvakare. Zvino ouya kuzomurwisa. Aizorasikirwa nevarume vakawanda. Saka munguva iyoyi. Yakamanikana, ako chimwe chinhu chaifanira kuitwa, panongori nechinhu chimwe chete, kana akagona kuvaita kuti, varambe vachitiza, aizovakunda, vose zvavo, ipapo. Asi pakanga pasina chiedza chakakwana, kuti azviite, saka Joshua akamira, ndokusimudza ruoko rwake akati, zuva, mirapo, uye mwedzi, mira pamusoro peAjaroni, kusvikira ndapedza hondo iyi. Zvino zuva, rakamira. Vakanzi kwa Joshua achitaura, zvino vakaona mwari, nemeso avo pachavo, ari kuzviita, icho kwadi. Munoona, ndizvo chaizvo, raiva nenji kuona chimwe chinhu chinoita, sokunge chisingagoneki, asi chiri checho kwadi. Asi zuva rakamira, Bhaibheri rakadaro, handizive kuti imi vanhu, munofungei, munofunga kuti nyika, yaimhanya. Zvino asi zvakadaro, zuva rakamira. Pamwe Joshua, haana kumboyeza mfunga, kuti akanga achazo zozviita sei, kuti mwari, vakanga vachazo zviita sei, chinhu choga, chaakataura kwaive kuti, zuva, mirapo. Aka zvitaura pamwe asiri kuziva zvaakanga ari kutaura, nokuti ndimwari, vakakupa kwaari. Zvino ivo, ndokushanda, zvimwe chete muna mako, 11:23, kana ukati kugomo iri ibvapo, uye ukasapokana mumwoyo mako, asi uchitenda, kuti zvawataura zvichaitika. Uchawana zvaunenge wataura. Asi haukwanise kumira ipapo, otsvaka-tsvaka mupfungwa dzako zvinozvitaura. Unofanira kunge wakafemerwa zvitaura. Amen. Ruregerero pane chitaurwa. Asi zvivaria, ndakagara ipapo musango, uye mwari ndiye mutongi wangu. Uye ndinogona kuona ndofira pano papurupiti ino. Apo gwaroria, rakanga ndichishungurudza upenyu wangu wese. Ndakagara ipapo mangwanani aya musango, uye ndakanga ndiri kufunga nezvazvo. Zvino inzwiria rakataura neni vakati. Gwaro iroro rakangofanana nemamwe magwaro ose. Ndere chokwadi. Uye ndakafunga. Saka zvingaitike sei. Zvino vakati. Uri ndikati. Vakati. Taura uye zvinozova saizvozvo. Usazvipokane. Zvino ndakanga ndiri kutaura nemumwe munhu. Ndigere mukati-kati mesango. Pasina tsindi. Ndanga ndaveko kwemazuva matatu. Musina tsindi imomo. Ndakanga ndakagara mudondo remikuyu. Tsindi hadzitombouyi. Wese anovhima tsindi. Anoziva kuti hadziwanikwe mumukuyu. Ndino ndainge ndakagara ipapo uye mhepo ichivhuvhuta zvakasimba. Dzingaita 10 o'clock dzemangwanani uye ndakanga ndiri kufunga zvakare. Zvino rakati, uri kuvhima uye unoda tsindi sezvakanga zvakaita Abrahama aida gondowe. Ndakafunga, ragara richindiudza chokwadi. Asi izvi zvinoita sezvisinganzwisisike. Zino ndakasimuka pandakanga ndigere ndokutarisa kwese kwese aripiko munhu anga ari kutaura neni. Hapana, mhepo yakanga iri kungovhuvhuta zvakasimba. Zvino ndakafunga, asi kuti ndambokotsira ndokuzvirota. Kwete, ndakanga ndisina kukotsira. Ndakanga ndakagara ndakazembera muti ipapo ndakatarisa ndaifanira kunotora hama Wood nehama Sotman seri uko nenguva isipi dzichiita kunge 10 o'clock mangwanani. Varimi vakanga vari kunze uko vachiunganidza gorosi ravo. Zvino ndakarinzwa zvakare richiti, uri kuvhima uye unoda mhuka, unoda ngani? Zvino ndakafunga, zvino handisi kuda kuzviita zvakapfuurira ndichangokumbira nhatu, tsindi nhatu. Ndinoda tsindi duku tsvuku nhatu, ndiri kudzida. Vakati, zvino chitaura nezvadzo. Zvino ndakati, ndichawana tsindi duku nhatu tsvuku. Vakati, dzichauya dzichibva nekupi? Zvakanaka, ndakafunga. Ndasvika pano apa, pane chimwe chinhu chiri kutaura neni pano, sekungonzwa kwamuri kundiita ndichitaura. Uye Mwari vari kudenga, nebhaibheri riri pamusoro pemwoyo wangu, vanoziva kuti ichocho ichokwadi. Uye ivo, zvino ndakati, saka, ndakatsvaga nzvimbo isingatarisirwe, rimwe bazi dzaro rakaoma, raive rakarembera ikoko, kuda mayadhi 50, paive pari ipo, pakagadzirwa futi yangu ipfurire. Ndakati, yokutanga ichange iri apo chaipo. Zvino heyoka yakavepo. Ndakapukuta meso angu ndokutarisa zvakare. Ndakatendeutsa musoro wangu uye ndakafunga, handidi kupfuura chiratidzo. Saka ndakatarisa zvakare. Zvino hepanoi apo paive pakagara tsindi iya. Ndakakandira bara mupfuti yangu ndokunanga. Zvino ndaigona kuona ziso rayo dema, tsindi duku tsvuku. Ndakafunga, ini pamwe ndakakotsira ndichamuka maminitsi mashoma. Munoona ndiri kurota pamusoro pezvizvi. Saka ndakanyatsonanga ndokupfuura tsindi. Zvino iyo ndokudona kubva pabasi. Ndakafunga, zvakanaka, handizive. Ndakafunga, saka ko ndoenda here ikoko ndonoitsvaga? Zvino ndakafamba ndichienda ikoko. Zvino heinoi payaive yakarara ndakaisimudza. Zvino ropa raimhanya richibuda mairi, chiratidzo hachijuje ropa, munoziva. Saka ndakaisimudza. Zvino yaive tsindi. Ndakanyatsonzwa chiveve muviri wese. Zvino ndakatarisa kwese kwese ndikati, Mwari anga ari ini? Ndikati, maita henyu nokuda kweii? Zvino ndave kubuda ndichienda. Zvino vakati, asi iwe wati unopokana here zvawataura? Wati uchawana nhatu. Zvino ndekupi uchabva neinotevera yacho? Ndakafunga, zvakanaka, kana ndiri kurota ndichaenderera mberi. Saka ndakati, ndakasarudza imwe hunde yemuti waiva wakamonerezwa nekame kamuti kemuivhi kane chepfu. Haupi wakawana tsindi imomo. Saka ndakati, inotevera ichabuda ichibva imomo mukamuti kane chepfu kemuivhi. Zvino hepanoi paiva pakagara tsindi iya duku tsvuku yakanyatsonditarisa. Ndakaisa pfuti yangu pasi ndokupukuta maziso angu. Ndakatendeuka zvakare ndakafunga, iyo yakagara apo yakatendeutsa musoro wayo nepadivi. Ndakapfuura tsindi iyi. Zvino ndokubva ndatanga kuenda kumba. Asi ndokuti, wati nhatu unopokana here zvawataura? Ndikati, kwete Ishe, handipokane zvandataura nokuti muri kusimbisa. Iri rimwe gwaro raindivhiringidza. Kwete kana ndikati, asi kana iwe ukati. Kwete kana Jesu akazvitaura, asi kana iwe ukazvitaura pachako. Zvino ndakafunga, neimwe nzira ndapinda mugwara iyi, uye ndinoziva kuti ari pano nokuti ndave pedyo nokusaziva zvandiri. Ndakafunga, ndichaita iyi zvisingatarisirwi chaizvoizvo. Ndakati, pachava netsindi tsvuku ichadzika ichibva nechikomo icho yonyatsouya zasi nekuno uku uye nepandiri. Zvino yoenda uko yonogara pabazi iro. Zvino yotarisa zasi uko kune murimi uyo. Heyo yakadzika nechikomo ndokuenda uko chaiko ndokugara ndokutarisa murimi uya. Zvino ndakaipfuura. Satani akati kwandiri, unombozivei masango akangozara nadzo? Zvino ndakagara ipapo kusvikira 12 o'clock. Zvino hapana kana chimwe chinhu chakaitika. Zvinongoratidza kuti kana Mwari ndiye musiki chaiye wematenga nenyika, pane vakateerera kuno vari kuJeffersonville iye zvino, pane mhuri inonzi yekwaRight. Hama Wood neni takaenda zasi kunovaona vanogadzira waini yechirayiro yekereke. Idith muduku akanga akagara imomo mukamuri. Musikana muduku akaremara uyo anga achirwara upenyu hwake hwese uye takagara tichitarisa kuna Mwari kuti vamupodze. Mukoma wake chirikadzi, murume wavo akanga aurayiwa, zita rake ainzi Heti, mudzimai muduku akazvininipisa kwazvo. Zvino apo hama Banks neni patakanga taenda kunomutsvagira tsvunhu, akanga abika cheri kobla huru uye ndokundiita kuti ndigare pasi ndidye. Tainge tose takagara takakomberedza tafura, tainge tiri kutaura pamusoro paizvozvi zvakanga zvabva kungoitika mazuva mashoma akanga apfuura. Zvino patakanga takagara takakomba tafura tichitaura nezvazvo, pakarepo ndakati, chichinga ai chakaitika? Ndakati, hama Wright, mave mukweguru, makavhima tsindi upenyu hwenyu hwose. Hama Shelby, muri nyanzvi pakuvhima tsindi. Hama Wood, ndizvo zvamuriwo. Ndadzivhima kubvira ndiri mudiki. Makamboona here tsindi mumukuyu kana murugwezhwa? Kwete, changamiri. Ndakati, dzakanga dzisipo zvachose. Ndikati, chinhu choga chandinoziva, anongori Mwari mumwe chete. Abrahama aida gondowe, aiva Jehovha Jire, aigona kuzviwanira pachake. Ndakati, ndinotenda kuti chinhu chimwe chete. Zvino Heti muduku akanga akagara kumashure uko akati, hama Branham, hapana zvimwe zvazviri kunze kwekuti ichi ichokwadi. Akataura chinhu chaicho chakafanira. Paakataura kudaro, Mweya Mutsvene wakadonhera mugwara iroro zvakare. Munhu wese akaunzwa. Ndakasimuka ndikati, hanzvadzi Heti, zvanzi naJehovha, wataura shoko rakafanira serakataurwa nemudzimai weSirofonisia. Mweya Mutsvene uri kutaura kwandiri zvino uye wanditaurira kuti ndikupei chishuwo chemwoyo wenyu. Ndakati, zvino kana ndiri muranda waMwari, kana zviri izvo zvichaitika. Kana ndisiri muranda waMwari, zvino ndiri munyepi uye hazviitike, ndiri munyengeri. Ndakati, zvinoedzai muone kuti mweya waMwari here kana kuti kwete. Ivo vakati, hama Branham, munhu wese akanga ari kuchema, ndokuti ndokumbira chii? Ndikati, une munhuuna agere apo akaremara, ndaive nemakumi maviri emadhora muhomwe yangu yekuvapa yavakanga vaisa muchipo. Mudzimai uyu haaite mari inosvika kuda mazana maviri emadhora pagore papurazi ravo duku rakare rakaromboka, ivo nevakomana vavo vaviri. Vakomana vavo vakanga vangova vana Riki pamazuva ose, mazuva avo emuchikoro, munoziva, zvino vachingodetsa amai vavo uye vaine makore 15, 16 okuzvarwa. Uye vakanga vakamira nechekwakadaro vachiseka zvandakanga ndiri kutaura. Zvino ndakati, una baba naamai vari pano vachembera, hauna mari, kumbira mari yacho uye uone kana ikauya pamakumbo ako. Kumbirira munumuna wako uye uone kana akasasimuka ofamba. Ndaiziva zvino saJobho, panongori nechimwe chinhu chaunoziva kana uchinge wachirova. Ndakati, ndinoziva. Nepano ndakamira pamberi pevanhu vanenge 10 ndikati, kana izvi zvikasaitika, zvadaro ndiri muprofita wenhema. Vakati, chii chandingakumbira? Ndikati, zviri kwamuri kuti mutore sarudzo yenyu. Handikwanisi kuita sarudzo yenyu. Vakatarisa kwese kwese uyu mudzimai muduku. Zvino kamwe kamwe vakati, hama Branham, chishuwo chikurusa mumwoyo mangu ruponiso rwevakomana vangu vaviri. Ndakati, ndinokupai vakomana venyu vaviri nemuzita raJesu Kristu. Uye vakomana vanga vachipfipfidza, vachiseka, vachiita dambe, vakawira pamakumbo amai vavo uye ndokupira upenyu hwavo kuna Mwari uye ndokuzadzwa nemweya mutsvene pakarepo. Sei? Ichocho ichokwadi. Mwari vane mvumo yekundiuraya pamberi pevanhu ava vari munyika yose. Vazhinji venyu pano nemuJeffersonville ndiri kunzwa tabernakeri iri kurira iko zvino. Ameni. Nokuti vagere ipapo chaipo vachizviteerera. Munoona? Nokuti ichokwadi. Chii? Ndeapo Mwari nenyasha dzavo dzekuzvitonga kwavo kuzere zvinoitika. Kunze kwaizvozvo hazviitike. Munguva iyi yakamanikana, kungai varume nevanhu vandinozivana navo, Mwari vachidarika vanhu vose vane mukurumbira nezvimwe zvose kupa mudzimai murombo muduku akazvininipisa, asingagone kusaina zita rake, uye vaiziva mudzimai zvaaizokumbira. Uye ndicho chaive chinhu chakakurisisa, nokuti munun'una wavo zvino akafa, uye amai nababa vavo vachatofa, mari ingadai yakapera, asi mweya yevakomana vavo inogara munaziendana kuenda. Uye ndiyo yaiva nguva yacho yokuti vauwane. zvino tichangotaura kuti ndinokupai vakomana venyu nemuzita raJesu Kristo ipapo vakawira pamakumbo amai vavo vangani vari muno vanoziva kuti ichokwadi munozviziva maona ndizvozvo hongu sei kufemera zvino ndakanzwa nezvenyu kuti munogona kusika tsindi ndakanzwa nezvenyu kuti munokwanisa kusika gondowe asi zvino ndakuonai neziso rangu kuratidzwa chiratidzo chakaitwa chinooneka kana mwari vakavimbisa chero chinhu hacho ndizvo zvavachaita cherechedza kana uine chaunoda zvichida saJoshua aiva nechaaida haana kumbofunga pamusoro pemamiriro ezvinhu akazvitaura uye aive mwari munotenda here kuti zuva rakamira panzvimbo imwe chete kana neniwo ko rakazviita sei kusaedza kufunga nezvazvo asi rakazviita Joshua akazviita uye ndokusimudza maoko ake munguva yakamanikana iyi akava nemukana wekusvika kuna mwari uye ndizvo zvakaitika zvakaitika panguva chaiyo yakafanira mweya wamwari mupenyu wakanga waona kuti zvakanga zvichidikanwa uye ndokusunda Joshua kuti azvitaure mwari mumwe chete akaona chaidikanwa naAbrahama mwari mumwe chete akaona kufanira kwekusimbisa shoko irori kwandiri kuti gwaro iri nderechokwadiwo zvakare mwari mumwe chete akaona chaidikanwa nevakomana ava vaviri vakatemerwa uye zvaiva panguva iyoyo vakazviratidza nokusimbisa shoko ravo mutsvene Mako 14 tinoona mudzimai akatenda kwaari aiva nechaaida zvino akaona kuti aida kuti tsoka dzake dzishambwe akatongofemerwa kuti apinde pakuita chimwe chinhu zvinonyatsoteereresai apo tisati tavhara aingofanira kufemerwa kuti apinde pakuita chimwe chinhu nokuti akanga akatofanonzwa nezvake akanga anzwa kuti akaregerera mumukadzi zvivi zvake chipfeve uye ndokuti ndeupi wenyu asina chivi kanda dombo rokutanga akanga anzwa nezvake asi iye zvino akamuona akafemerwa kuti amushumire ndicho chinhu choga chaunofanira kuva rega mweya mutsvene ukuudze kuti uri mutadzi rega mweya mutsvene ukuudze kuti wakakanganisa rega mweya mutsvene ukuratidze nemagwaro kuti wakacheyama pamagwaro uye kuti nokuti unongofamba bedzi nemugwara rimwe chete rakatwasuka regwaro rose ramwari haufi wakanyenyeredza kana iwe ukadaro hapana chakanaka chaunokuita nokuti mweya mutsvene unogona kuzvifemera kwauri asi kana mweya usina kunaka kuna mwari sezvatanga tichipfuura nemazviri svondo rino hazvibatsire zvachose rangarirai vazodziwa venhema vachasimuka mazuva okupedzisira kwete vana jesu venhema vana kristu venhema vazodziwa uye vachanyengera vasanangurwa dai zvaigoneka cherechedzai mudzimai aive nebasa raifanira kumuitira akanga anzwa nezvake asi iye zvino akamuona nemeso ake aiva nebasa rekuita uye akanga asina chokuriita nacho saka akamhanyira mberi zvakadaro kuti ashumire mwari vakapa mvura nematauru zvekugeza tsoka dzake akanga anzwa nezvamwari mupenyu upenyu hwake hwose asi zvino akamuona nemeso ake mudzimai akaziva kuti aiva iye zvino kufemera kwakamurova zvino ndokuti uyu ndiye mutumwa anoda kushumirwa akanga asina chokumushumira nacho tsoka dzake dzaive netsvina asi akamhanyira mberi zvakadaro kuti amushumire nokuti akafemerwa kuzviita nhengo yekereke yakadzokera kumashure murume kana mudzimai wemasangano hauone here chiri kudiwa najesu nhasi manheru ano kana kufemera kukangogona kukurova ino ndiyo nguva yokuzviita asi mudzimai akamuona nemeso ake vamwe vacho vakanga varipo vakanga vachitomunyomba vakanga vasingatendi maridzo yake chaizvo izvo tenzi wemabiko mufudzi tenzi wemabiko mutana simoni akanga amuunza zasi ikoko kuti aite dambe naye vakanga vasingatendi kuti aive muprofita saka zvino pazvakaita sokunge dhiabhori akanga anyatsozvishanda zvakanaka zvokuti iye agotaura izvi akati nechemwoyo nhaye murume uyu aiva muprofita angadai aziva mhando yemukadzi uyu akanga ari patsoka dzake dai anga ari muprofita munoona zvakanga zvisina kana kumbozarurwa kwaari kuti aive ani hapaimbova nekufemera kwaimurova nokuti hapana chiripo ipapo chokurova Asi chakarova kumudzimai. Meso emudzimai akanga aona zvinodarika kusoropodza kwake. Akatenda kuti aive iye. Munoona. Shoko revaprofita aiziva kuti uyo aiva mashoko ose evaprofita akasimbiswa maari. Akanga anzwa kuti aive panyika, asi zvino akange ave kumuona. Tarirai zvaakaita. Akaona shoko rakaitwa nyama, Mesiya, Emanueri. Paakatupunura kupfakanyika kwekutenda kwake kwechizaruro chokuti aive ani munguva yaakanga ari kurarama, kuti akanga ari gwayana ramwari revatadzi saiye, akaenderera mberi kushumira zvido zvake asingazivi kuti aizozviita sei. Ndiyo nzira inouya nayo kupodzwa kwechokwadi. Kana zvichinge zvazarurwa kwauri kuti akakuvadzwa nokuda kwezvivi zvako, akaiswa mavanga nokuda kwekudarika kwako, uye nemavanga ake iwe wakapodzwa. Kana zvafemerwa kwauri kuona upo hwake pano hwamutsvene Mako 11 kana mutsvene Ruka 17:30 kuti achazvizarura pachake mumazuva okupedzisira pakati pevanhu vake ari munyama yemunhu sezvaakaita pamberi peSodhoma. Kana uchinge wazviona zvino, chimwe chinhu chinokurova. Chiremba anogona kuti kenza ichiripo. Murwere anogona kuti ini handizive kuti ndichafamba sei, asi ndichafamba zvakadaro, handizive kuti zvichaita sei. Akaenda mberi kunomushumira, nokuti kufemera kwakamurova. Kwakarova mudzimai kuti ndiyo yaiva nguva yacho, uyo aiva mutumwa wacho, uyo aiva Mesiya aizopodza, uye akazvitenda, uye aida kuti ashumirwe paari, uye akaenda mberi pasina chaakanga ainacho chairatidza kuti aikwanisa kuzviita. Akangoenda sokufemerwa kwake. Tarirai, Mwari vakapamura zvituu zvetsinga dzemisodzi mumaziso ake. Meso mamwe chete akanga anzwa, nzeve dzakanga dzamunzwa, meso akanga azviona, akapamuka nomufaro. Zvino chimwe chiya, bvudzi refu raakapiwa naMwari, nemisodzi ichiyerera pasi, Mwari vakamupa matauro nebvudzi rake nemisodzi yake. Akashumira zvido zvake chaidiwa naMwari mupenyu. Mudzimai akanga anzwa nezvazvo, asi zvino akamuona aikwanisa kumushumira. O mutadzi, wadini waitawo zvimwe chetezvo pauri kuona zvinodikanwa zvino, kuti anoda iwe, shumiro yako. Zvino unoona uyo wawakambonzwa nezvake mubhaibheri. Takamuona usiku wapfuura achiuya muno uye nezvaakaita. Tinomuona musangano wega wega aitevedzana, uye pane dzimwe nguva taigara takangotunhura uye tisina hanya, toti hongu, ndinoziva kuti gwaro rinozvitaura. Ndakazviona zvichiitwa. Munoona, hatina kakuzvifarira. Zvinoita sokunge zvisingatirove nemazvo. Panoita sokunge hapana chimwe chinhu. Zvakaita sokunge uri kudurura ukatora machisi woikwenya. Kana machisi isina suriferi chaipo pamusoro wemachisi, haitungire. Zvino unogona kukwenya, ugokwenya, ugokwenya, asi kana mumwe mushonga wauraya suriferi ipapo, haitungire, hapave nechiedza. Asi kana mushonga uyu, suruferi yekukwenyeya pasimbi ino, ichiripo ipapo, painokwenywa inobvira. Zvino kana kusimbiswa kwechokwadi chaiko kwemagwaro emharidzo ino yemazuva okupedzisira, uye woona upo hwaJesu Kristu hwavakanzwa zvaakaita muupenyu hwake, uye wonzwa magwaro achiti ndiye mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi. Uye apo chinhano cheSodhoma chave kuda kupiswa nehasha dzaMwari, kuona Jesu achidzoka pakati pevanhu vake, akaumbwa munyama yemunhu, uye nokuita chinhu chimwe chete chaakaita. Ini zvangu, zvinofanira kuendesa mweya yedu mukubwinya. Zvinofanira kuita chimwe chinhu kwatiri. Sei zviri kudonhera pane izvozvo? Makanzwa mubhaibheri zvaakaita, kuti mudzimai akabata hanzu yake akatendeuka ndokumuudza zvaiva dambudziko rake, uye kutenda kwake kwakamupodza. Zvino akamumisa kuti aizoita chinhu chimwe chete ichocho zvakare pedyo neapo nyika inenge yave kuda kupiswa, uye nyika inenge iri muchinhano cheSodhoma. Testamende itsva, muprofita, Mwari muprofita, muprofita waprofita, Mwari waprofita vose, uzaro weumwari mumutumbi, Mwari we achiratidzwa munyama, musiki wemuna Genesi. Hareruya! Ishoko rake akati zvaizoitika, uye tinoona chinhano cheSodhoma Tinoona nyika iri muchidano ichocho. Zvino tinomuona achidzika achiita chaizvo izvo zvaakati aizoita. Zvino takanzwa nezvake. Zvino tinomuona. Ndakanzwa nezvenyu nenzere dzangu. Zvino ndiri kukuonai nemeso angu. Amen. Ndiri kumuona nemeso angu. Inofanira kunge iri awa yakadini. Inofanira kunge iri nguva yakadini. Kusimbiswa kweshoko rake. Nguva dzose kana shoko richisimbiswa. Ndimwari vari kutaura mushoko ravo vachizviita kuti vaoneke kuitira kuti ugone kuona. Zvino chinoi pano chipfeve chabva mumugwagwa. Chinowira paaritari pamberi paJesu. Zvino ndokugeza tsoka dzake nemisodzi nekudzipukuta nebvudzi rake. Mwari vakaremekedza vakati, kwese kuchaparidzwa ivhangeri iyi. Itai kuti izvi zvitaurwe serangaridzo yake. Sei, tarirai kuti aive akasviba zvakadini. Asi chimwe chinhu chakarova. Akaona shoko revimbiso kubva mubindu reEden. Iyi mbeu yemudzimai ichakuvadza musoro wenyoka. Akaona Mesiya akanga azvarwa nemhandara. Akanzwa kuti aizozvarwa nemhandara. Asi vakanzwa kuti munhu wacho akanga ari panyika. Akanzwa kuti kwaiva narabhi wechidiki muprofita uyo aipodza varwere. Akazvitenda izvozvo. Zvino unoi achiuya achidzika nemugwagwa achifamba-famba achitarisa kwese-kwese. Zvino akatarisa necheuko ndokuona mabiko makuru akanga ari kuitwa. Akaverevedza ndokuenda pafenzi ndokutarisa. Zvino unoi uyo. Unoi uyo. Chimwe chinhu chakati ndiye uyo. Munoona izvozvoga zvaida kuti afemerwe. Munoona zvakaitika. Akaona shoko ramwari rakaitwa nyama. Akanga anzwa nenzira yake, zvino akaona nemeso ake. Zvino munhu wese anoziva kuti tine vimbiso yechinhano chekereke mumazuva ekupedzisira. Kereke muchinhano chayo chazvino haikwanisi kuzadzikisa mirayiro yamwari. Kutumwa kukuru haikwanisi zvachose kudanira mwenga kunze. Ndeipi yaizviita? Mapendekosti handingadaro. Hapana panawo ose. Chikwande chiri pagorosi. Chakauya chakanyatsofanana negorosi. Asi hapana gorosi ipapo. Chinozaruka. Asi tsanga inobuda kubva imomo. Vanoita sangano. Vanozviuraya pachavo. Ndipo pavanofira. Ivo magunde. Asi gorosi rakauya neimomo. Uye zvino rave kutanga kuumbika muchimiro chemwenga. Tsanga yegorosi yakawira muvhu mazira erima. Yaifanira kufa. Musoropozi uya aiti, kosei mwari wetsitsi, akagona kuzarura gungwa dzvuku, akamira, achirega maKristu anodyisa urombo, achidyiwa neshumba, nokupiswa nezvimwe zvose, ogogara sokunge aitoseka pamusoro pazvo. Munhu asina chaanoziva anodyisa urombo, haana here kuziva kunze kwokunge tsanga yegorosi yawira muvhu. Yaifanira kufa nemazira aya erima, sezvakangoita chero tsanga yegorosi. Inofanira kuenda pasi pevhu, zvinoyovigwa, kuti igobereka. Mukuvandudzwa kwekutanga, tsuri mbiri dzaLuther, zinde. Yaifanira kuya nemumahwisiri, kunze uko, kuti iunze mukumi, muchekechera, zera guru, reva mishinari. Yakatozouya nemupendekosti kuitira kudzoreredzwa kwezvipo zvekupotsa yanyengera vasanangurwa. Chinoratidzika setsanga yegorosi. Chizarurwe, hamuna gorosi imomo. Zvachose chinogori chikwandi. Asi seri mukati imomo, zvino vanotanga kugadzira sangano reOneness, sangano reTrinity, sangano reTwoness nesangano reChurch of God. Uye ose akagadzira masangano. Zvino rufu chairwo. Uye zvino chii chinoitika? Asi inzvimbo yekuchengetedza gorosi ranga riri kukura nemachiri nguva yose. Zvino chave kutanga kusuduruka. Gorosi rave kutanga kuoneka. Rino harisi zera rePendekosti. Rino izera rezuva rokupedzisira. Rino izera remwenga. Chino ichi chiedza chemadekwana. Ndipo apo Malachi 4 inofanira kuzadzikiswa kutevera urongwa hwaMwari. Iyi ndiruka 17:30 ichazozadzikiswa. Ino ndiyo yechipiri uye Jeremia nevamwe vose kuri Joeri akataura nezvemazuva ano. Rino ndiro zuva racho. Ndakanzwa Ishe uye yakanga iri kuuya, asi zvino ndiri kuiona nemeso angu. Kunyange vakawanda vangani vatevedzeri venhema vangasimuka, ana Jani nana Jambure nemasaramusi avo ose okuita zvose zvakaitwa naMozisi, hazvina kana kumbomuzunguza kana Aaron zvachose. Vaiziva paive saJobu, vaiziva kuti ndiani kwaibva kufemerwa kwavo, vaiziva kuti yaive zvanzi naJehovha. Uye Bhaibheri rimwe chete rakataura nezvavo, rakati vachauya mazuva okupedzisira vatevedzeri. Masangano aya ezvokunamata chimwe chinhu pachakatanga. Ndiani akatanga? Mozisi kana ivo? Dai vari ivo vakatanga, Mozisi angadai ari iye mutevedzeri. Zvino tine mhando dzose dzevanzveri nezvimwe zvose zviri kuedza kukandira pfungwa dzenyu kubva pachinhu chechokwadi chaMwari, icho Mwari vakaratidza kuti ndechechokwadi negwaro ravo. Takanzwa nezvazvo nenzeve dzedu, zvino tiri kuzviona nemeso edu. Ameni. Munozvitenda here? Nemwoyo yedu yose kufemera. Uye nezuva iro mwanakomana wemunhu anenge ari kuzarurwa. Mwanakomana wemunhu Jesu Kristu achiratidzwa pakati pevanhu vake. Mumwe murume akafamba zasi uko pamberi paAbrahama neboka rake, achingoratidzika hake semunhu wamazuva ose, aine guruva panguo dzake. Kanga akafuratira tende akati, mudzimai wako Sara aripi? Kwete S A R A E S A R A A B R A H A M A. Kwete A B R A M. Akadana zita rake. Ndokuti ari kupi mudzimai? Ndokuti ari mutende shure kwenyu? Ndokuti ndichakushanyirai panguva yeupenyu? Zvino mudzimai akasekera muchipfuwa. Ndokuti sei aseka? Zvino akavimbisa. Vanhu ava ndivo vacho vakanga vari kutarisira mwanakomana wevimbiso. Zvino handina basa kuti vanhu vanoita zvakadini masangano aya kuti vari kutarisira Kristu. Maitiro avo anoratidza kuti havasi. Ndizvozvo chaizvo. Maitiro ako anotaura zvinodarika mashoko ako. Zvose zvavari kungofunga nezvazvo kuita nhengo dzesangano. Asi pane vamwe vanhu mumwe pano neapo vari kutarisira kuuya kwaShe. Vakatarisira kunyange kune ivavo bedzi achazvizarura pachake. Ndivo bedzi vachanzwisisa. Vasanangurwa bedzi ndivo vakanzwisisa kuti aiva ani. Chingofungai, pane kuda vanhu mamiriyoni matatu maJudha panyika. Pakanga pasina chikamu chimwe chete kubva muzvitatu chakamboziva kuti aivepo kusvikira akatouya nokuenda. Maona, asi akazvizarura kune avo vaive vakamirira, Johani mubhabhatidzi nevaapostora vakanga vadanwa naJohani nevamwe vakadaro, naAna bofu aive mutemberi, Simeoni muprisita uyu zvakazarurwa kwaari nemweya mutsvene kuti aizoona Kristu. Vose vaya vakuru vezvekunamata, vadzidzi vebhaibheri nezvimwe, vari mapofu zvachose. Mvura inonaya inongogona bedzi kumeresa mbeu, ndokunge kana mbeu yacho yanga irimo nechekare. Uye sezvo wakanga uri chizenga muna baba vako kutanga, uye vakanga vasingakuzivi, asi zvakadaro waiva muna baba vako. Asi kubudikidza nebindu rekudyarira ramai vako wakaratidzwa uri mumufananidzo wavo, uye zvadaro vakagona kutaura newe. Mwari, Mwari mukuru, kana uine upenyu husingaperi, zvino chizenga cheupenyu husingaperi chaiva muna Mwari pakutanga. Zvino wakanga uripo, wakanga uri mupfungwa dzavo, zita rako nezvose. Uye ivo nokufanoziva vakakutemera kuti uone izvi. Zvino imi makanga musina kutemerwa, hamufi makazviona. Asi rangarirai nemuzita raIshe Jesu, nguva yave pano. Hamungamutende here? Ipai upenyu hwenyu kwaari. Ndinofanira kumira dzapfuura 9. Ngatikotamisei misoro yedu. Ndakanzwa Ishe nezvenyu, zvino ndiri kukuonai. Ishe Jesu, ropafadzai vanhu ava pavakamirira. Zvino ndinoda kukubvunzai mubvunzo. Ndinoda kutendera Mweya Mutsvene, ndinovimba kuti achazviita. Anzvere pfungwa dzenyu, akuedze, aedze munhu wako wemukati, uye nokuona kana uchinyatsotenda. Uye kana ukaona kuti pane kakupokana kaduku ipapo, ungasimudzawo here ruoko rwako? Iti, Ishe Jesu, regai ndikuonei. Ndakanzwa nezvenyu, asi handisati ndambonyatsokuonai. Regai ndikuonei, ndichatenda. Zvakanaka. Pane vamwe here vari pano vasingamuzive semuponesi wavo? Simudza ruoko rwako. Iti kana ndiri mutadzi, asi kana ini kana mukangondirega ndichikuonai zveJesu, kuratidza shoko iri vari kutaura nezvaro. Ndinoziva kuti ndiyo nzira Jobho akakuonai. Ndinoziva kuti ndiyo nzira iyo Abrahama akakuonai. Ndinoziva kuti ndiyo nzira iyo vamwe vose vakakuonai, nokuti rakanga riri shoko renyu rakavimbiswa, raisimbiswa. Ndakanzwa zvinhu zvose zvakasiyana-siyana nemasaramusi nezvose, asi ndinonzwisa kuti pane mharidzo yezuva rokupedzisira iri munyika yakataurwa nemutumwa parwizi muna 1933. Ndakanzwa nezveshumiro dzekupodza dzakanga dzichiitwa, uye ndinoziva kana izvozvo zvoitika, haikwanise kugara mugwara rimwe chete resangano rakare. Haina kutumirwa izvozvo, haina kumbobvira yagara imomo. Kodai Mozisi akauya oti, ngativakei ngarava sezvakaita Noa, tofamba nepamusoro pemvura tichibuda muIjipita tichidzika nerwizi. Kwete, maona, kwete, aiva nemharidzo yakabva kuna Mwari. Iye aive kuratidzwa kwacho. Kuprofita achisvika panzvimbo zvaifanira kunge zvakaratidza kuIsraeri pakare ipapo. Vakanga vasina kumbova nemuprofita kwamazana mana emakore. Havana kumbova nemuprofita. Zvino yepano muprofita anouya panzvimbo. Vaifanira kunge vakaziva kuti chimwe chinhu chave kuda kuitika. Israeri zvakare yakanga isina kumbova nemuprofita kwemazana mana emakore. Zvino yepano panouya Jesu panzvimbo. Zvino mudzimai patsime akati, changamire, ndinoona kuti muri muprofita. Zvino hatina kumbova nemumwe chete kwemazana mana emakore, nokuti aiziva zvaive mumwoyo womudzimai. Maona, zvino takavimbiswa zera rekereke nemuvavandudzi, uye takava navo. Asi akavimbisa muna Maraki 4 aizochengeta urongwa hwemaitiro ake mumazuva okupedzisira. Izvo zvaizoitika kutendeutsa mwoyo yevana kudzokera pakutenda pababa vechiapostori, kuitira chinangwa chimwe chete ichocho. Zvino kereke yakapamuka mumasangano nezvitendwa, yakanyatsobvaruka kuita zvimedu zvimedu kusvikira yakafa, yakanga iri mutakuri. Uye zvino akavimbisa munguva yemharidzo yemutumwa wechinomwe zvisimbiso zvinomwe zvinozozarurwa, uye zvakavanzika zvaMwari zvinozoziviswa. Zvakazarurwa 10. Apo mutumwa wechinomwe anotanga kuridza mharidzo yake, kwete shumiro yekupodzwa. Mharidzo inotevera shumiro yekupodzwa. Jesu akanga ari muchinda mukuru, chero bedzi ainge ari kupodza varwere. Asi akati apo, ini nababa vangu tiri mumwe. Zvakacheyama. Jobho akanga ari mukuru kusvikira chimwe chinhu chakaitika kuari. Maona, zvagara zvakadaro. Tenda, unomugamuchira here zvino? Simudza ruoko rwako uti, ndinomutenda, ndinoda kumugamuchira. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei. Zvakanaka. Zvino, nyatsogarai makanyarara, zvino munamata kwechinguva. Mwari vanodikanwa, munguva ino yakayereswa, ichave nguva yakafanana neino, apo zvemazviro kwazvo vachava nekurira kwekutinhira rimwe zuva. Zvino mwanakomana waMwari achaburuka kubva kumatenga nekudanidzira neinzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari. Vakafa muna Kristu vachamuka. Uye mumwe nomumwe wedu anoziva, uye tiri kucherechedza manheru ano Baba, kuti tichapindurira shoko rose ratinopa, uye neshoko rose ratinotaura. Kunyange pfungwa dziri mumwoyo yedu tichadzipindurira. Ndinokukumbirai Mwari nemuzita raJesu kuti mugochenesa mwoyo wose uri muno. Chenesai mwoyo wangu, chenesai mwoyo yevanhu ava, uye dai tagadzirira Ishe, uye dai meso edu emweya azaruka manheru ano kuti tione kubwinya kwaMwari samasimba. Takanzwa nezvake, Mwari Baba, tinonamata kuti muchatiita kuti timuone. Zviitei Baba, ipai maropafadzo aya. Ndanamata nemuzita raJesu Kristu. Amen. Rangarira mumwoyo mako, paugere ipapo, gadzira aritari yako duku. Iti, Ishe Jesu, uyai mumwoyo mangu zvino, ndipeiwo chimwe chinhu choku, chimwe chinhu chandingabatirira pachiri. Regai ndinzwe kufemera kuya kunondiudza kuti imi muripo. Zvino, chitaurwa chakadini chokuita kuvanhu? Chinhu chakadini chokuita? Zvino, ndave kuzokumbira Ishe Mwari, kumbira vangani venyu vanotora matepi vakanzwa iyo ingwai madzichangamire takaradza here pamagazini zvimwe gore zvisazvaitika sainzi iri kukatyamadzwa nazvo nepanoi paiva naishe jesu akapfeka korona uye akapfeka wigi chena iya sokuona kwamunoita mubhaibheri muna zvakazarwa 1 nadhanieri mutongi wepamusorosoro wedenga nenyika ipapo chaipo apo sainzi isiri kugona kuzviona pachayo uye munzvimbo munoongororwa zvemuchadenga kunze uko muuniversity of arizona nezasi nemumexico vari kutsvaga kubvira makore maviri apfuura uye ipapo makazviudzwa zvakanga zviri kuzoitika zvisati ko kundengendeka kwepasi kwekualaska tarirai hollywood ichiwira mugungwa tarirai mugoona kana zvikasadaro haasati ambondiudza chinhu chakatsveyama nazvino ichatodaro maona uye tarirai mugoona kana tisiri kurarama munguva dzekupedzisira dzenhoroondo hapana munhu anoziva nguva iyo yaanouya asi ndinoziva chinhu chimwe chete ndinotenda muchinhano chandiri iye zvino kana ndiri mupfungwa dzangu dzakakwana uye dai ndainge ndisiri mukristu zviro kwazvo ndaingada kuva mukristu chaiye umubhaibheri kwete wesangano usavimbe nokuti wakadanidzira tazvinzwa mangwanani ano ndokuzviratidza neshoko ramwari zvose hazvo zviri kunze kwekuda kwamwari hapana chazvakaita kunze kwekukonzera rufu usava mugunde iva muupenyu maona iva nokutenda muna mwari munotenda here kuti mwari iyeye akaita vimbiso iyi uyu akaonekwa pachake mubhuku ragenesi uye ndokuzviratidza kuna abrahama ndokuita chishamiso chiya mwari mumwe chete akaitwa nyama nyama yemunhu akazvarwa nemhandara waive mutumbi weshoko ipapo ndizvozvo asi izvo paakauya ari munyama yemunhu zvino uye aiva munhu mumwe chete uye achiita zvinhu zvimwe chete hamutenderi kuti kana mwari vakawana mumwe munhu uyo wavakavimbisa kuita zviri maererano namaraki 4 nzira yavanogona kutaura nemairi vanozoita chinhu chimwe chete chavakati vaizoita ipapo munozvitenda here izvozvo ndinotenda kuti vanozviita zvakare unotenda here kuti unogona kuva nekutenda kwekubata hanzu yake kutenda kwake kwekubata hanzu unotenda here kuti ipo pano zvino kuti chimwe chinhu chiri kutaura kumwe wako chinokuudza kuti une kutenda kwekubata hanzu yake unotenda kuti unogona kuzviita iwe tambanudza ruoko musoro uye ugobata nekutenda kwako zvino kwete nemanyawi nekungotenda bedzi pakachena kusina kusvibiswa ingoti ishe ndinotenda ndinotenda nemwoyo wangu wose ndinoda kuti imi mundibate nokuti ndakanzwa kuti makazviita zvino ndinoda kuzviona nemeso angu uye handikwanise kukubata zvinotora mwari kuti vakubate unotenda here kuti vachazviita ndakatarisa kumashure shure kurukoshwe rwangu pano zviri kuita sokunge pane gwara tingati sokutaura kwandaita riri kukakatira ikoko nokuti ndazvinangisa kudivi iro zvino zvinouya zvinoshamisa mudzimai akagara apo nemurume wake haasi wemuno anobva kutexas dallas ari kurwara uyewo murume wake ari kurwara ari kurwara nezvakavhiringika akambooparetwa ndizvozvo chaizvo murume wake anorwara nechimwe nemusana wake dambudziko remusana baba namai corbet vekutexas dallas texas kana zviri izvo simudza ruoko rwako ini haundizive ndizvo here hapana nzira panyika yokuti ini ndizvizive chii ndakanzwa nezvenyu nenzeve iye zvino ndiri kukuonai munoona zvandiri kureva zvinobvunzai vaviri ava handina kumbovaona muupenyu hwangu ndakanzwa nezvenyu nenzeve zvino ndiri kukuonai neziso rangu kana ukagona kutenda mwari vanogona kupa zvauri kuda murume uyo agere apo ane ruoko rwake pachirebvu chake neBP iyo yakakwira munotenda kuti mwari vanokupodzai changamiri munodaro makagara neruoko rwenyu sezvizvi munotenda kuti mwari vanokupodzai BP iyo yakakwira simudzai ruoko rwenyu kana muchizvitenda zvakanaka vanozviita handina kumuona murume wacho muupenyu hwangu hapana chandinoziva nezvake asi makanzwa kuti Jesu akati muno mubhaibheri kuti aizoita zvinhu izvi iye zvino muri kuzviona muri kuona zvandiri kureva kana ukagona kutenda zvinhu zvose zvinogoneka bedzi kune avo vanotenda zvinotora kutenda kwemazviro kwazvo chaiko kuzviita asi kana ukagona kuzvitenda mwari vanozviita pane mudzimai akagara kumashure-shure uko akanditarisa ane humbu muhuro yake mudzimai agere padivi pacho agere pedyo naye kuti anzwisise mudzimai uyo ane BP zvakare ndizvo chaizvo mudzimai agere uyo anomutevera ane dambudziko zvakare uye haasi wemuno anobva kuakansa vari kuzvipotsa muzvare Philips tenda muna Ishe Jesu Kristu uye ugopodzwa unomutenda here nemwoyo wako wese unozvigamuchira ndizvozvo zvadaro unogona kuva nazvo zvino unoti hazvinzwisisike kwete kwete Jesu akati zita rako ndiSimoni uri mwanakomana waJonasi ndizvozvo here ndakanzwa nezvenyu nenzeve zvino ndiri kukuonai neziso rangu zvino hamuoni here zvaitika mumwe munhu akangogarapo akatarisa achitenda achivimba zvino pakare pakare hezvo zvabva zvaitika maona wave kunzwa zviri nani mwanakomana manheru ano kudarika zvawaive manheru apfuura wakagara pasi zvanaka zvino uchapora akagara pano manheru apfuura achizvirova mumusoro wake nezvimwe zvose zvino manheru ano anoratidzika semurume kwaye maona anga akati vhiringikei zvishoma pamusoro pezvinhu hazvi zvose zvatwasanudzwa zvino maona zvichaita zvakanaka maona uye nezuva iroro mwanakomana wemunhu ari kuzarurwa munoona apo Sodhoma yava pedyo nekupiswa ndakanzwa nezvenyu nenzeve zvino ndiri kukuonai neziso rangu ndakanzwa Jesu Kristu achiti akazvivimbisa ndiri kuona vimbiso ichirarama iye zvino maona ndakanzwa nezvenyu nenzeve yangu zvino ndiri kumuona neziso rangu vangari vanozvitenda kuti ndiye o mwari zvino tichiri pano nguva yave kupera mangwana manheru tichava neshibiro huru yekupodzwa tiri kutarisira hama mooneni kumira pano tonamatira munhu wese anoda kuuya nemumutsara asi ndafunga kuti mukutaura izvi manheru ano ndanga ndichazongodanira kuaritari asi zvino ndazofunga kwete yati ipapo ndakanzwa nezvenyu nenzeve zvino ndiri kuda kukuonai neziso rangu iye zvino ave pano munozvitenda here zvino ngatiisei maoko edu mumwe pane mumwe zvino rangarirai mumwe chete wacho akavimbisa kuti achaita izvi akati zviratidzo izvi zvichatevera avo vanotenda akazvitaura here uri mutendi here iti ameni zvakanaka saka mwari mumwe chete akaita vimbiso iyi yamaona achiita iko zvino bvunzai chero upi wevanhu ava handina kumbaona hapana chandinoziva nezvavo handingambovaziva iye zvino munoona hazvikwanisike kuti ndidaro asi kuti magwaro anofanira kuzadzikiswa zvakanaka kana zvazadzikiswa zvinoratidza kuti tiri munguva dzekupedzisira tichaziva kuti mwanakomana wemunhu agadzirira kuti ange auye nokuti ari kuzvizarura pachake munyama yemunhu ndizvozvo here zvadaro tinoziva kuti ichokwadi uye unoti uri mutendi wake uye makaisa maoko enyu mumwe pane mumwe uye kana maoko enyu akaiswa mumwe pane mumwe mwanakomana mumwe chete wamwari uyo ari pano kuita kuti izvi zviitike kumaziso enyu mwanakomana mumwe chete ari pano kuti ati vachapora mwanakomana mumwe chete wamwari ndakanzwa kuti akati kana vatendi vakaisa maoko avo pamusoro vachapora ndakazvinzwa nenzeve dzangu zvino regai ndizvione nemaziso angu akavimbisa kuzviita zvino pandiri kunamata ini namatai Ishe Jesu, nemuzita raIshe Mwari wekudenga, regai mweya wenyu uire mumoyo yevanhu ava kuti kutenda kwechokwadi kwamwari kuchasimbisa vimbiso iyi kwavari. Uye dai Mwari wekudenga apodza mumwe nomumwe wavo pavari kuteerera mirayiro yenyu vachiisa maoko mumwe pane mumwe. Ngazvive saizvozvo, Ishe, nemuzita raJesu Kristu, itai kuti zvive saizvozvo kuti muwane mbiri. Zvino unotenda here kuti wawana zvawakumbira? Chimwe chinhu mumwoyo mako chinokuudza here? Unonzwa here kachimedu kaduku kekufemera kanoti handiti zvapera? Zvaitika. Murayiro wamwari wakati tinogona kunzwa nenzeve yedu, zvino tinogona kuona neziso redu. Jobho akati, ndakanzwa nezvenyu nokunzwa nenzeve, asi zvino ndiri kukuonai nemaziso angu. Zvino wazvinzwa neshoko nokunzwa shoko, kutenda kunouya nokunzwa kunzwa shoko. Zvino unokuona kuchishanda nemeso ako. Zvino Mwari mumwe chete akataura izvozvo, apo zvinhu izvi zvainge zvichiitika kuti vatendi pane izvi vachaisa maoko avo pane vanorwara uye vachapora. Zvino zvadonhera mwoyo mako here kuti wapora? Simudzai maoko enyu kana zvaitika. Ameni. Ndiko kupodzwa chaiko kwechiapostora. Munozvirevesa? Munozvitenda nemwoyo wenyu wose? Hareruya. Ndizvo zvoga zvatinoda. Ngatisimukei netsoka dzedu tigomupa kurumbidzwa zvino. Maita, Ishe Jesu, zita rashe ngariropafadzwe. Ndichamurumbidza. Ndichamurumbidza. Rumbidzai Gwayana rakabayirwa vatadzi. Mumupe mbiri imi vanhu vose, nokuti ropa rake rakasuka dzvanga rose. Zvino munobuda here? Zvino regai tose pamwe chete, mumupe mbiri imi vanhu vose. Zvino tarirai, kana zvazarurwa kwauri naMwari nenzira yawakaponeswa nayo, nzira imwe chete yakuudza kuti wakaponeswa, nzira imwe chete iyo Mwari vakafamba nemairi sezvavakaita nekuna Jobho nevaprofita, vafamba nemauri kubudikidza nenzira iyo semuKristu nechizaruro chake chaMwari kuti wapora. Zvadaro hapana chinozvidzivisa kuti zvisaitike. Saka tinomupa mbiri imi vanhu vose, nokuti ropa rake rakasuka rose. Kupokana kwese rasuka kupokana kwese. Ndichamurumbidza. Ndichamurumbidza. Rumbidzai Gwayana rakabayirwa vatadzi. Mumupe mbiri imi vanhu vose, nokuti ropa rake rakasuka dzvanga rose. Oh, hamumude here? Zvinoshamisa kwazvo. Ndakanzwa nezvenyu, Ishe, nenzeve yangu, uye kutenda kunouya nokunzwa. Asi zvino ndiri kukuonai, Mwari achizvizivisa pakati pevanhu vake sezvaakaita kuna Abrahama nevimbiso yake pano kuti mwanakomana womunhu aizozvizarura pachake mumazuva apo nyika inenge yave muchinano cheSodhoma. Zvino paiva nevatumwa vatatu vakaendako vakaburuka kubva kudenga. Zvino pakanga paine rimwe boka resangano zasi muSodhoma. Zvino mumwe Billy Graham nemumwe Oral Roberts vakadzika zasi ikoko. uye rangarirai chokukuudzai kwandakaita hapana pazviri munhoroondo yekereke pakwakambova nemutumwa akatumwa pasi rose kukereke kusvikira zvino ane zita rake rinoguma saabrahama hamgrahm mavara matanhatu kunyika nhamba yemunhu asi abrahamu aiva nemavara manomwe muzita nhamba yamwari yokupedzisa nokukwaniswa maona uye cherechedzai zvakaitwa nevatumwa vakaenda imomo vakaparidza shoko ndokunovadanira kunze ndokuvaudza kuti vatendeuke asi uyo akasara neabrahama munoona akaita chishamiso nokutaurira abrahama zvakanga zviri kuitwa pamwe nokufungwa nasara mutende yaive shure kwake uye jesu uyo aive iye wacho aive mumunhu uyu akati kana nyika ichinge yapinda muchinano chesodhoma sezvazvaive kareko mwanakomana wemunhu achazarurwa zvakare uye mamwe ose magwaro achisimbisa kuti ndizvozvo iwo pakutanga kwaiva ne uye shoko raiva na uye shoko raiva uye shoko rakaitwa nyama zvino ndokugara pakati pedu ndizvozvo here zvino tinoona shoko rimwe chete rakavimbiswa raruka ramaraki dzose dzimwe vimbiso idzi dzanhasi dzichiitwa nyama dzichigara pakati pedu idzo dzatakanzwa nenzeve dzedu zvino tiri kumuona nemaziso edu achidudzira shoko rake pachake hatidi chero dudziro yemunhu kereke yamwari mupenyu pano nepamafoni kasikai kupepuka nguva isati yapera mwari vakuropafadzei ndinomuda ndinomuda nokuti ndiye wakatanga kundida akatenga ruponeso rwangu pamuti yekarivhari mungafunge here kereke kuti makatarisa nemaziso enyu pachenyu shoko ramwari benyu richiratidzwa vimbiso yenguva mumazuva okupedzisira makatarisa nemaziso enyu pashoko benyu richidudzirwa riri muchimiro chepanyama mwari pakati pedu ndiri kumuona nemaziso angu iye ndakanzwa kuti aizozviita vose vatana vekare vakanga vachitsvaga zuva rino zvino tinozviona zvichiratidzwa neziso redu pachedu vangani mamethodhisti vakare vaidanidzira mabhaptisti nemapendekosti chaiwo emazviro kwazvo muzera ravo vakashuvira kuona izvi zvichiitika vazhinji vavo vaiziva kuti zvaizoitika asi tinomira manheru ano tichizviona zvichiitika hamumude here zvino jesu akati izvi vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muchidanana saka sokumuda kwatinoita ngatikwasisanei nemaoko toimba ndichamurumbidza ndichamurumbidza zvakanaka ndichamurumbidza ndichamurumbidza rumbidzai gwayana rakabayirwa vatadzi mumupe mbiri mose vakadini vanhu nokuti ropa rake rakasuka zvanga rose ko mambokadzi wabheteshazari akati kudini pamberi pamambo usiku huya pane munhu muumambo hwenyu anonyungudutsa kupokana zvino mweya mutsvene manheru ano ndiye munyungudutsi wekupokana munozvitenda here chii chaanoda zvakanaka munyungudutsi wekupokana zvino ropa rakristu rinobvisa dzvanga rose dzvanga rekupokana hapana chiri chikuru panyika chinodarika kusatenda nokuti uyo asingatendi akatotongwa kare ndizvozvo here uyo asingatendi akatotongwa panongori nechivi chimwe chete ndiko kusatenda kuputa fodya hachisi chivi kutuka hachisi chivi kuita cheupombwe hachisi chivi kunyepa hachisi chivi hachisi chivi ndizvo zvibereko zvekusatenda kusatenda unozviita nokuti hautendi kana uchizvitenda hauzviiti zvinoshamisa uye ropa regwayana rasuka kupokana kwese tinotenda shoko rake zvachose tinotenda kuti shoko rakaitwa nyama uye tinotenda kuti shoko riri kuitwa nyama nokusimbiswa kweupo hwake zvino kuti zvisimbise shoko rake munozvitenda here mwari vakuropafadzei tine tariro yekukuonai pano mangwanani panguva huru munashe kutamisai misoro yenyu zvino ndinopa shumiro kuna hama Lindsay.